This message, That Day on Calvary, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, September 25, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo I, Zuari ya pakarvari, ne hama William Marion Branham, yaka paridzwa sondo mangwanani, 25 Gunyana, 1960, pa Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Thank you very much. God bless you, Brother Neville. Thank you very much. Good morning, friends. It's a privilege to be here at the tabernacle again this morning to serve the Lord in the way of preaching the word and praying for the sick. And I am very grateful for this day.
Mazita hama Neville. Mwari vakuropafadzei hama Neville. Maita henyu zvikuru. Mangwanani akanaka shamwari. Mukana wakanaka kuva pano patabernacle zvakare mangwanani ano kuti tishumire Ishe nenzira yekuparidza shoko nekunamatira vanorwara. Uye ndinotenda zvikuru nokuda kwezuva ranhasi.
And I was amazed just as I come in, a brother walked up and said, I don't want to be like the unworthy leper that was healed. It's Brother Wright. I prayed for him and the Lord has healed him completely.
Uye ndashamiswa pandangopinda imwe hama yafamba ikauya zvino ndokuti handidi kuva seuya aiva nemaperembudzi akapodzwa akange asina kukodzera. Ndihama Right. Ndakava nyengeterera uye Ishe akavapodza zvachose.
And he came up weeping to shake my hand and say that he would want to thank the Lord for being healed. He wanted to return and give thanks. It's all gone. He's perfectly well now. We are grateful for those testimonies.
Uye vauya vachichema kuti vandigwine chishanu ndokutaura kuti vanga vachida kutenda Ishe nokuda kwekupodzwa. Vanga vachida kudzoka kuti vazopa kutenda. Zose zvakapera ivo vava neutano huzere iko zvino. Tinotenda nokuda kwezvapupu izvozvo.
And Charlie, you and Brother Jeffries, if you wish to, come up here and take these seats up here. And you're more than welcome, so you won't have to stand. The other brother there, Brother Woods, just come up here. There's a couple of places here on the bench, so you won't have to stand up. I believe a couple of places here. And yes, you could be more than welcome to come and take these places.
Zino, Charlie, iwe nehama Jeffries, kana muchida enyu, kwirai kuno mutore zvigaro izvi zviri kumusoro kuno. Uye munogamuchirwa zvakanyanya kuitira kuti musange makamira. Imwe hama apo nehama Wood chingouyai kumusoro kuno muri hedzinoi dzimwe nzvimbo dzakati kuti pano pabhenji kuitira kuti musazomira. Ndinotenda nzvimbo dzakati kuti dziri pano uye hongu munotenderwa zvikuru kuti muuye kuzotora nzvimbo idzi.
We are glad to, I believe it was said one time, I was happy when they said unto me, God bless you.
I'd like to be closer to the preacher.
Thank you. I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
Amen.
That's the Christian's privilege and joy to go to the house of the Lord.
Tinofara kuti, ndinotenda kuti zvakanzi imwe nguva, ndakafara pavakati kwandiri. Mwari vakuropafadzei hama. Mazita, ndatenda, mazita. Ndakafara pavakati kwandiri, ngati endei kuimba ya Jehovah. Ndiyo mukana, nemufaro wemuKristu, kuenda kuimba ya Jehovah.
Looking around, seeing so many of my friends in this morning, I am highly elated over this. I'm glad to see Brother and Sister Docks here from Ohio. I see Brother and Sister Armstrong back there all the way from Ohio. God bless you all too.
Ndichitarira kumativi ose, ndiri kuona shamwari dzangu dzakawanda kwazvo dziri muno mangwanani ano. Ndiri kunzwa mufaro mukuru kwazvo pamusoro pazvo. Ndinofara kuona hama nehanzvadzi Douch pano vanobva kuOhio. Ndiri kuona hama nehanzvadzi Armstrong kumashure uku, nzira yose kubva kuOhio. Mwari vakuropafadzei mose zvakare.
And, just looking around, you see so many, it'd be kind of hard to get all their names. Sister Hoover, we're glad to see you in this morning from down in Kentucky. And Charlie and Nellie, Brother Jeffries and his family, and just so many in from out of the city.
Uye, oh, kungotarisa kwese kwese unoona vakawanda kwazo. Zvinenge zvakati omei kuti uwane mazita avo vose. Hanzvadzi Hoover, tinofara kukuonai muno mangwanani ano. Vanobva zasi muKentucky. Uye Charlie naNelly, hama Jeffries nemhuri yavo, uye pane vazhinji kwazvo muno vanobva kunze kweguta.
So we're expecting a great time in the Lord this morning. Expecting God to meet us in a way to bless our souls and to minister to us the things that we have need of.
Saka tiri kutarisira nguva huru munashe mangwanani ano. Tichitarisira Mwari kuzosangana nesu nenzira yekuropafadza mweya yedu uye nokushumira kwatiri zvinhu zvatinoda.
And as I view around over the place, if I go to call in all my friends around here, I take most of the morning saying different ones.
Zvino pandiri kutarisa kwese kwese panzvimbo ino, kana ndikatanga kudana shamwari dzangu dzose dziri pano, zvingatonditorera nguva yakawandisa mangwanani ano ndichitaura vakasiyana siyana.
Makes me feel good to get back to church to see all the people in. Get to meet. What will it be when we get to heaven and we meet there for that great time of everlasting, eternal fellowship together around the throne of God and the very blessings that we have all cherished.
Zvinoita kuti ndinzwe zvakanaka kudzokera kuchechi nokuona vanhu vose vari muno vachigona kusangana. Ko zvichange zvakadini apo patichasvika kudenga. Uye tosangana ikoko panguva iya huru yokuwadzana pamwe chete kusingaperi zvemunazienda nakuenda. Takakomba chigaro cheushe chamwari pamwe nemakomborero aya atagara tichikoshesa tose.
We there will be made unto his likeness and in his image and with his spirit upon us to worship and serve him for all eternity. Never to grow tired.
Isu ikoko tichaitwa mumufananidzo wake pamwe nechimiro chake uye nemweya wake uri pamusoro pedu kuti tigonamata pamwe nokumushumira munazienda nakuenda rose tisingazombofa takaneta.
Just think there's not anything that you can think of that you like to do, but what once in a while you tire in doing it. Charlie, I guess you and I would squirrel hunt more than anything that we like to do in the way of that, but you know, you get tired doing it.
Chimbofungai, hakuna chinhu chaunogona kufunga nezvacho chaunofarira kuita, asi apo neapo, iwe unosvika paunoneta kuchiita. Charlie, tinofungidzira kuti iwe neni tavhima tsindi kupfuura chinhu chose chatinofarira kuita. Nenzira iyoyo, asi munoziva, unoneta kunge uchichiita.
And I like to hike, get into the mountains and just hike, but I get tired sometimes, you want to do something else.
Zvino ndinofarira kukwira makomo, kuenda mumakomo, ndichingoakwira, asi ndinoneta dzimwe nguva. Unoda kuita chimwe chinhu.
And I like to drive. Sometimes I get feeling kind of tired and wore out and nerves on edge. I just jump my car and take out and hold to the steering wheel going down the road singing, I'm so glad that I can say I'm one of them or something.
Uye, ndinofarira kutyaira. Dzimwe nguva ndinosvika pandinonzwa kakuneta pamwe nokurukutika. Uye nokunzwa kubatikana zvikuru. Ndinongosvetukira mumotikari yangu. Uye ndobva ndaenda zvino ndobatirira chidrivho. Ndichidzika nomugwagwa ndichimba ndinofara chaizvo nokuti ndinogona kutaura kuti ndiri mumwe wavo kanawo zvimwe.
Just gripping that wheel and singing and stomping my foot and shouting and well, after a while I get tired. And then I return back home, start something else.
Ndinenge ndakanyatsobata chidrivho zvakasimba ndichiimba pamwe nokudhinda-dhinda pasi netsoka yangu ndichidanidzira. Uye zvakanaka, mushure mechinguva ndinoneta. Zvino ipapo ndinodzokera kumba ndosikotanga zvimwe.
But when we get to worship in God in that new kingdom, there'll never be a tired moment. Just will always be a blessing just on and on.
Asi kana tave kunamata Mwari muumambo hutsva uhu, muchange musina kana nguva yokuneta. Richange riri ropafadzo nguva dzose zvichingoenda zvakadaro.
Of course, we'll be changed then. We'll not be like we are now. We'll be different creatures than we are at this time. So, we are happy.
Asi ndizozo, tinenge tashandurwa ipapo, tichange tisina kufanana nezvatiri iko zvino. Tichange takasiyana, zvisikwa zvakasiyana nezvatiri panguva ino. Saka, tiri kufara.
I was just thinking, I don't know whether I recorded this or not, Brother Charlie, some time ago, I was down in Kentucky with him, and he said, Brother Bram, you think in the millennium you and I will squirrel hunt? I said, I don't think so, Charlie.
Ndakanga ndiri kungofunga, andizivi kana ndakambozviita kutaura izvi kana kuti kwete. Hama Charlie ngoya pfuura, ndakanga ndiri zasi mu Kentucky pamwe chete navo. Zvino vakati, Hama Branham, munofunga mu millennium imi neni tichavhima tsindi here? Ini ndikati, handifungi kudaro, Charlie.
Said, well, we liked it so well. Said, you think we will when we get in the millennium? I said, no, won't be nothing killed in the millennium.
Akati, zvakanaka, isu taizvifarira zvikuru, ndokuti munofunga kuti tichadaro kana tasvika mumillennium. Ini ndikati, kwete, hapana chinourayiwa mumillennium.
And he said, well, we just liked it. I said, Charlie, what if I could convince you that one time you were a hog? And you had raised to a higher being, to being a human being, would you ever want to go back and enjoy the pleasures of a hog? I said, no.
Uye iwo vakati, zvakanaka, taingo zvifarira. Ini ndikati, Charlie, kodai ndaigona kukuita kuti ugutsikane kuti imwe nguva waiva nguruve. Uye, iwe wakanga wasimukira kuva chisikwa chiri pamusoro kusvika pakuva munhu. Ungafa wakaenda here, wakada kudzokera kunofara mumafaro enguruve. Akati, kwete.
I said, see, you'd be so much higher than the hog now you're human. You never want to be a hog anymore. I said, I multiply that by 10,000. That's what you'll be when you're changed from here to what you will be.
Yeah.
You'll never want to be human again.
Ndikati, waona, unenge wave pamusoro zvikuru kupfuura nguruve. Iye zvino uri munhu. Hauzombodi kuva nguruve zvakare, ndikati, zvino chizvipeta kusvika zviuru gumi zvino, ndizvo zvauchange uri kana uchinge washandurwa kubva pano, uchiva zvauchazova. Hauzomboda kuva munhu zvakare.
Right, it'll be something different. I'm so glad just for the thoughts of it, knowing that someday we will climb higher.
Ndizvozvo, chichava chinhu chakasiyana. Ndinofara chaizvo nekungoda kwepfungwa dzaizvozvo. Ndichiziva kuti rimwe zuva tichakwira kumusoro.
Well, now, if the Lord is willing, next Sunday, which will be about, then I'm going to leave to go out into Wyoming with a good friend, or out into Idaho with a good friend of mine, Brother Minor Argan Bright, Brother Clayton Sonmore, the Christian businessman.
Zvakanaka, zvino kana Ishe achida, svondo inotevera, iyo ichange ichinge, zvino ndichaenda kuenda kuWyoming neshamwari yakanaka, kana kunze kuIdaho neshamwari yangu yakanaka, hama Minor Argan Bright, hama Clayton Sonmore, the Christian businessman.
Next week, week after next, it is now the 7th, I'm to be in Dallas, Texas, at the Voice of Healing Convention. And my speaking night is the 7th.
Viki inotevera, viki ripamberi pe inotevera. Inoa zino musiwa 7. Ndichange ndiri mu Dallas, Texas, pa convention ye Voice of Healing. Zino usiku wangu andicha taura musi wa 7.
And then I'll return back to go over into Idaho with Brother Argan Bright and the Christian businessman. Maybe have one night at Minneapolis before we leave. And then one Christian businessman's breakfast.
Uye zvadaro ndobva ndadzoka kuti ndiende ku Idaho nehama Argan Bright, newe Christian businessman. Uye pamwendova neusiku umwe chete ku Minneapolis tisati taenda, zvinopowa nesusuro imwe chete yemangwanani yeve Christian businessman.
The Lord is willing, next Sunday morning I want to be back here at Tabernacle again.
Amen.
And if that's permissible and be the will of the Lord, and I want to speak on the subject of the whirlwind in the wind, if the Lord is willing. It seemed to be on my heart all week.
Ishe achida, mangwana ni esondo inotevera, ndinoda kunge ndadzoka pano pa tabernacle zvakare, uye kana zvichitenderwa, uye kana kuri kuda kwaishe, uye ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo chokuti champupuri chiri mumhepo. Kana Ishe achida, zvairatidzika kuva pamoyo wangu vhiki rose.
And the other morning, real early, about 4 o'clock in the morning, I waked up and I got this thought, that day on Calvary. And I want to speak on that this morning. That day on Calvary.
Zino mamwe mangwanani, rungwana ngwana chairo, kunge 4 o'clock mangwanani, ndakamuka zino ndokuwana pfungwa iyi. Zuaria pa Calvary. Uye ndinoda kutaura pamusoro pazvo mangwanani ano. Zuva riya pa Calvary.
And now for this reading, let's turn now in our Bibles in the scripture to the Gospel of St. Matthew at the 27th chapter.
Uye zvino pakuverenga uku. Ngatizarurei zvino mumabhaibheri edu murugwaro kuEvangeri yamutsvene Mateo. Pachitsauko 27.
And we'll begin with the 27th verse and read a portion of this scripture to get our backgrounds. And then we'll start right away, and after the preaching service, then we're going to have prayer for the sick.
Uye tichatanga nendima 27, zvino. Toverenga chikamu chorugwaro uru, kuti tiwane nheyo dzedu. Zvadaro, tinobva tatanga pakarepo. Zvino mushure meshumiro yekuparidza, ipapo tichazowana munamato wevanorwara.
And all since the last time here, just bringing back in pattering of my new type of ministry, I had more return testimonies from that meeting than I have in any for a long time.
Uye, kubvira panguva yekupedzisira kuva pano, ndiri kungodzosa, uye nokuenzanisa mhando yeshumiro yangu itsva. Ndakava nezvapupu zvakawanda zvakabva mumusangano iwoyo kudarika zvandakambowana chere kupi kwenguva refu.
There's something about that you must contact the person. Regardless of how much supernaturally shown, but see, healing has to lay upon the individual's faith.
Pane chimwe chinhu pamusoro kuti unofanira kubata munhu wacho. Zvisinei kuti chemweya charatidzwa zvakadini. Asi munoona, kupozwa kunofanira kuzembera pamusoro pokutenda kwemunhu wacho.
Now, if the individual has faith and they see, like the Holy Spirit go over the audience and say certain things happened, and that you're such and such a name and you come from such a place and a certain thing that you've done and it will be this way, and see all of it happen just that way, yet the individual sitting there should look up and say, that has to be God. I accept my healing.
Zvino kana munhu wacho aine kutenda, zvino vanoona sekunge mweya mutsvene uchienda pamusoro peungano uye uchiti, zvino zvakati zvakaitika, uye kuti zita rako rinonzi zvakati nezvakati, uye unobva kunzvimbo yakati, uye pane chimwe chinhu chavakaita, uye zvichange zvakadai, uye ona zvose zvichiitika chaizvo nenzira iyoyo. Asi munhu wacho agere ipapo, anofanira kutarisa kumusoro, uye oti, uyo anofanira kunge ari Mwari, ndinogamuchira kupodzwa kwangu.
But instead of that, the individual says, lay hands on me and pray for me, so I'll be healed. But that's the way we're taught here in America, and so to believe that, and that's certainly scriptural.
Asi panzvimbo yokudaro, munhu anoti, isai maoko pamusoro pangu, uye mundinamatire kuti ndizoporeswa. Asi ndiyo nzira yatakadzidziswa muno muAmerica, uye saizvozvo nokuzvitenda, uye zviri mumagwaro zvemazviro kwazvo.
But now we find in Africa and different places, just let something like that happen, the whole audience reaches right up at one time, accepts her healing. Because they haven't been taught nothing. See, they haven't even been taught healing.
Asi, iko zvino tinoona muAfrica, uye nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, ingorega chinhu chakadaro chiitike. Ungano yose inogamuchira panguva imwe chete, vogamuchira kupodzwa kwavo nekuti hapana chinhu chavakadzidziswa maona havana kana kumbodzidziswa kupodzwa.
And then when they see that, they know that there's a God that lives. And if he lives, he's supreme and he heals, and that's it. Because the basis has already laid the foundations that he is a healer and heals the people.
Zvino pavanoona izvozvo, vanoziva kuti pana Mwari anorarama. Zvino kana achirarama, ndiye mukuru, uye anopodza. Uye ndizvozvo, nokuti waro wacho watoiswa. Neyo dzacho. Zokuti iye mupodzi, uye anopodza vanhu.
Then when they see his presence working through his church, then they say that settles it. That's all we need. But we've been taught laying hands on the sick and things like that. That's the reason it doesn't work so good in America.
Zvadaro, pavanoona upo hwake huchishanda kuburikidza nemuchechi yake, ipapo vanobva vati, izvi zvatoringana. Ndizvo zvoga zvatinoda. Asi isu takadzidziswa kuisa maoko pane varwere nezvinhu zvakadaro ndicho chikonzero zvisinganyatsoshanda zvakanaka muAmerica.
Now remember, next Sunday morning, the Lord willing, Brother Neville will announce it, of course.
Amen.
A whirlwind in the wind.
Zvino rangarirai mangwanani yesvondo inotevera. Ishe vachitendera, ama Neville vachazvizivisa ndizvoka, uye icho chamupupuri chiri mumhepo.
Now, I was giving you a little time to turn in your scriptures to Matthew 27. Let's begin reading at the 27th verse of St. Matthew's Gospel. Now, let's listen close to the reading.
Zino, ndanga ndichikupa nguva shoma kuti muzarure magwaro enyu kuna Mateo 27. Ngatitange kuverenga pandima yechi 27. Ye Evangeri yamutsvene Mateo. Zvino ngatinyatsoteerera pakuverengwa.
And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him and put on him a scarlet robe.
Zvino varwi vomubati vakaisa Jesu muimba momubati, hondo yose ikaunganira kwaari. Vakamubvisa nguo dzake, vakamupfekedza nguo tsvuku.
And when they had plaited a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews."
Zvino vakaruka korona yeminzwa ndokuiisa pamusoro wake nerutsanga mune rwake ruoko. Vakapfugama pamberi pake, vakamuseka vachiti, "Kaziwai mambo wevaJudha."
And they spit upon him, and took the reed and smote him on the head.
Vakamupfira mate, vakatora rutsanga, vakaramba vachimurova musoro.
After that they had mocked him, they took the robe off from him, and put on his own raiment on him, and led him away to crucify him.
Vakati vamuseka, vakamubvisa nguo tsvuku, vakamupfekedza nguo dzake, vakaenda naye kunomuroverera pamuchinjikwa.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon, by name. Him they compelled to bear his cross.
Vakati vachibuda, vakawana munhu weKurini wainzi Simon, vakamumanikidza iye kuti atakure muchinjikwa wake.
And when they were gone unto a place called Golgotha, that is to say a place of a skull, they gave him vinegar to drink mingled with gall. When he had tasted thereof, he would not drink.
Vakati vakwira panzvimbo inonzi Gorogota, ndiko kuti nzvimbo yedehenya, vakamupa vinegar yakavhenganiswa nenduru kuti anwe. Akati aravira, akaramba kunwa.
And they crucified him and parted his garments and cast lots that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, "They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots,
Vakati vamuroverera pamuchinjikwa, vakagovana nguo dzake, zvino vachikanda mijenya, kuti zvakarehwa nemuprofita zviitike, zvinoti, vakagovana nguo dzangu pakati pavo, vakakanda mujenya pamusoro pezvokufuka zvangu.
Sitting down, they watched him there and set over his head an accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews."
Vakagara pasi vakamurindapo, vakaisa pamusoro pemusoro wake rugwaro rwemhosva yake rwokuti uyu ndiJesu mambo wevaJudha.
Then there were two thieves crucified with him, one on the right hand and the other on the left.
Zvadaro vakaroverera pamwe chete naye makororo maviri, mumwe kuruoko rwerudyi, mumwe kuruboshwe.
And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, "Thou that destroyed the temple and buildeth it in 3 days, say thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross."
Vakange vachipfuura vakamutuka, vachidzungudza misoro yavo vachiti, "Iwe wakaputsa temberi, unoivakazve namazuva matatu, chizviponesa. Kana uri mwanakomana waMwari, buruka pamuchinjikwa."
Likewise also the chief priests mocking him with the scribes and elders said, "He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him."
Saizvozvowo vaprisita vakuru nevanyori navakuru vakamuseka vachiti, "Akaponesa vamwe, haagoni kuzviponesa. Kana iye ari mambo wavaIsraeri, ngaburuke zvino pamuchinjikwa, titende kwaari."
He trusted in God. Let him deliver him now. If he will save him, for he said, "I am the Son of God."
Waivimba naMwari, ngaachimusunungura zvino kana achimudzikinura. Nokuti vakati, "Ndiri mwanakomana waMwari."
The thieves also which were crucified with him cast the same in their teeth, in his teeth.
Makororo akanga akaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye, akazvidza zvimwe chete, akamuzvidza saizvozvo.
Now, from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour. About the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, "Elala, Elala, lama sabachthani." That is to say, my God, why hast thou forsaken me?"
Zvino kubva panguva yechitanhatu kusvikira panguva yepfumbamwe, rima rakavapo panyika yose. Nenguva inenge yepfumbamwe, Jesu akadana nenzwi guru achiti, "Eri, Eri, rama sabachthani," ndokuti, "Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko?"
Some of them that stood there when they heard that said, "This man called for Elias." And straightway one ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink.
Vamwe vakanga vamirepo vachizvinzwa izvozvo vakati, "Murume uyu anodana Eria." Pakarepo mumwe akamhanya akatora chipanje akachizadza nevinegar ndokuchiisa parutsanga akamupa kuti anwe.
The rest said, let us see whether Elias will come and save him."
Vamwe vakati, "Regai timboona kana Eria achizouya kuzomuponesa."
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. And the earth did quake, and the rocks rent. The graves were opened, and many bodies of the saints that slept arose, and came out of the grave after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.
Jesu akadanidzira zvenenzwi guru, akarega mweya wake. Ipapo tarira, chidzitiro chatemberi, chaka varuka na pakati, kuva kumsoro kusikira pasi, nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka. Mabwiro akazaruka, nemitumbi mizhinji yevatsvene vakanga vavete yakamutswa. Vakabuda mubwiro, iye amuka, vakapinda muguta dzvene, vakaonekwa navazhinji.
Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly, this was the Son of God.
Zvino mukuru wezana nevaiva naye vachirinda Jesu vakati vachiona kudengenyeka kwenyika nezvinhu izvozvo zvakaitwa, vakatya zvikuru vakati, zviro kwazvo, uyu vakange ari mwanakomana waMwari.
Let us bow our heads just a moment for prayer.
Ngati kotamisei misoro yedu kwechinguwana kuti tinamate.
Lord, we know that thou art God, and it, after reading this sacred and holy word, we can still see that your nature has not changed. You are always God.
Ishe, tinoziva kuti imi muri Mwari. Uye zvaka mushure mekuverenga shoko iri rakayereswa. Uye dzvene, tichiri kungoona kuti hunhu hwenyu hauna kushanduka. Nguva dzose muri Mwari.
And it seemed like that Jesus was not going to have any help, that he was taken by wicked hands and must hack to pieces and spit upon and mocked and hanging on the cross, bleeding, dying.
Uye zvaiita sokunge Jesu akanga asiri kuzowana chero rubatsiro, zvokuti akatorwa nemaoko ane utsinye, uye ndokuchekwa-chekwa kuita zvidimbu, ndokusvipirwa mate, ndokunyombwa, uye akarembera pamuchinjiko achijuja ropa achifa.
And seemed like there was no help nowhere. Even he cried himself, my God, why hast thou forsaken me?
Uye zvaiita sokunge pakanga pasina rubatsiro chero kupi hako, kusvikira akadanidzira pachake, Mwari wangu, Mwari wangu, ko mandisire iko?
But you act in the moment that when nothing else can act.
Asi imi munoita panguva iyo panenge pachisina kana chimwe chinhu chinogona kunge chichiita.
We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do.
Tapiwa kunzwisisa ishe kuti kana tine chero nzizi dzatisingagone kuyambuka, kana tine chero makomo atisingagone kudarika nemari, Mwari ndima zvikokota mukuita zvinhu zvisingagone kuitwa nevamwe.
You are a specialist on the job. For you know the reason of that day on Calvary. You being God the infinite one knew this hour must come.
Imi muri mazvikokota pabasa, nokuti maiziva chikonzero chezuva riya paKarvhari. Imi zvamuri Mwari uyo asina magumo, maiziva kuti nguva iyi yaifanira kuuya.
But when it was fulfilled, then you showed you were God. You showed who was boss.
Asi payakazadziswa, ipapo makaratidza kuti makanga muri Mwari. Makaratidza kuti ndiani aiva mukuru pabasa.
You shook the earth and the saints that slept in the ground come out. You blacken the sun in the night as the darkness of night, showing that you were God, but you seemed to be silent so long.
Makazunguza nyika, uye vatsvene vaive vavete muvhu vakabuda. Makadzimaidza zuva pausiku, serima reusiku, kuratidza kuti maiva Mwari. Asi makaita semakanyarara kwenguva refu.
Let us from this draw this conclusion that as long as we are walking in the Spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong, yet we are facing Calvary, God will speak in the right hour, at the right time.
Regai Isu kubva pane izvi, titore magumo enyaya aya. Okuti, chero bedzi tiri kufamba mumweya, tichitungamirirwa neruoko rwaMwari. Zvisinei kuti panoita sekunge pane chinhu chakakanganisika. Asi takatarisa Karvari, Mwari vachataura panguva yakafanira, panguva yakakodzera.
Now, Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses. We would ask for your Spirit to lead us. Lead us as the dove led the lamb.
Zvino Mwari Baba, tinokumbira kanganwiro yezvivi zvedu pamwe nokudarika kwedu. Tinokumbira kuti mweya wenyu utitungamirire. Titungamirire iwo senjiva yakatungamirira gwayana.
Let us be obedient to whatever may befall us, knowing this, that God works all things well, and know that it'll be all right.
Regai titeerere, kune chese chinogona kutiwira. Tichiziva izvi, kuti Mwari vanoshanda nezvinhu zvose zvive zvakanaka, uyo nekuziva kuti zvichaita zvakanaka.
Be with us today in this service. We pray that you'll save those who are in condition to be saved and are seeking for salvation. Fill those with eternal life who are seeking such.
Ivai nesu nasi mushumire ino. Tinonamata kuti muchaponesa avo vari muchinano chokuti vaponeswe uye vari kutsvaka ruponeso. Zadzai ivavo neupenyu husingaperi vari kuhutsvaga.
We pray that you'll heal those that are sick and afflicted, that have come seeking healing.
Thank you, Lord.
And we'll praise thee for it. We ask it in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ.
Thank you,
amen.
Tinonamata kuti mupodze avo vanorwara uye nevanotambudzwa. Avo vauya vachitsvaka kupodzwa uye tichakurumbidzai nekuda kwaizvozvo. Tinozvikumbira nemuzita remwanakomana wenyu muponesi wedu Jesu Kristu. Amen.
Now in the speaking this morning, we wish to call your attention to the text I've chosen to speak from, that day on Calvary.
Zvino mukutaura kwemangwanani ano, tinoda mucherechedze musoro wenyaya wandasarudza kuti nditaure kubva pauri, zuva riya paCalvary.
It seems like it would be a little out of season. This should be on Good Friday. Calvary should be remembered every day.
Zvinoita sokunge zvinova kunze kwemwaka zvishoma. Izvi zvinofanira kuva musi wechishanu chakanaka. Calvary inofanira kurangarirwa mazuva ose.
And we've heard so much about it, read so much about it. Preachers have preached on it since the beginning of time. Singers have sang of it through the ages. Prophets foretold it 4,000 years before it ever happened. And the prophets of this day point back to when it did happen.
Uye takanzwa zvakawanda nezvayo. Ndokuverenga zvakawanda nezvayo. Vaparidzi vakaparidza pamusoro payo kubvira pakutanga kwenguva. Vaimbi vakaimba nezvayo nemumazera ose. Vaprofita vakafanotaura nezvayo makore zviuru zvina isati yamboitika. Uye vaprofita vanhasi vanonongedzera kumashure payakaitika.
It's such an important day. It's one of the most important days of all the days that God ever let dawn on the earth.
Izuva rakakosha kwazvo. Ndiro rimwe remazuva akakoshesesa pamazuva ose ayo Mwari akamboita kuti abude panyika.
And if it's so important to the human race, Calvary, I think it's good for us to go back and examine and see just what it means to us.
Uye kana rakakosha zvakadaro kurudzirwe vanhu, Calvary, ndinofunga kuti zvakatinakira isu kuti tidzoke shure uye tigoongorora tione bedzi zvarinoreva kwatiri.
For I'm sure at this late hour that we're living, we are seeking every importance of God that we can know.
Nokuti ndine chokwadi panguva ino yasopera yatiri kurarama. Tiri kutsvaga kukosha kwose kwaMwari kwatingagona kuziva.
All that we can find out, we are here to learn of it. To see what is for us and what God has done for us and see what He's promised to do for us.
Uye zvose zvatinogona kuwana, tiri pano kudzidza nezvaro kuti tione izvo zviri zvedu. Uye izvo zvatakaitirwa naMwari uye tione zvavakavimbisa kutiitira.
And that's what we come to church for. That's why the preacher preaches. That's why he studies and meditates in the scripture and seeks for inspiration, is because he is a public servant to God's people.
Uye ndizvo zvatinovinga kuchechi. Ndicho chikonzero muparidzi achiparidza. Ndicho chikonzero achinzvera nokufungisisa pamusoro perugwaro. Uye nokutsvaka kufemerwa. Nokuti iye muranda weparuzhinji kuvanhu vaMwari.
And he's trying to find something that will, that God would have to say to his people. Something that would help them.
Uye ari kuedza kuwana chimwe chinhu chichazo. Icho Mwari vanoda kutaura kuvanhu vavo. Chimwe chinhu chinozovabatsira.
Maybe it might be condemn them in their sins, but would be a help to raise them up if they might forsake their sins. And then raise up to serve the Lord. And ministers should seek these things.
Pamwe zvingava kuvapomera mhosva muzvivi zvavo, asi zvigova betsero yokuti zvivasumudze kuti vagosiya zvivi zvavo uye ipapo vagosimuka kuti vashumire Ishe. Uye vashumiri vanofanira kutsvaka zvinhu izvi.
And this day being so important, one of the greatest days, let us look at three different things that day meant to us. We could take hundreds.
Uye zuva iri rakakosha kwazvo, rimwe ramazuva makurusa. Ngatitarise izvinhu zvitatu zvakasiyana zvairehwa nezuva iroro kwatiri. Taigona kutora mazana.
But this morning I have just chosen three different vital things that we want to look at for the next few moments. The Calvary meant to us.
Asi mangwanani ano, ndangosarudza zvinhu zvitatu zvakasiyana zvakakosha, zvatinoda kutarisa pazviri kwenguva shoma inotevera. Izvo zvairehwa neCalvary kwatiri.
And I pray that will condemn every sinner that's present. That will make every saint go on to his knees.
Thank you.
That'll make every sick person raise his faith to God.
Hallelujah.
And walk away healed.
Uye ndinonamata kuti zvigopomera mhosva mutadzi wese ari pano. Zvichaita kuti mutsvene wese aende pamabvi ake. Zvigoita kuti munhu wose anorwara asimudze kutenda kwake kuna Mwari uye agofamba achienda apora.
Every sinner saved, every backslider come back and be ashamed of himself. And every saint rejoice and take new hope, new hope.
Mutadzi wose aponeswa, wose akadzokera shure adzoka, uye agozvinyarira nezvaari, nemutsvene wese agofara, uye agotora mabatiro matsva netariro itsva.
The one great important thing that Calvary means to us and the world is it settled the sin question.
Amen.
Once for all.
Chinhu chimwe chete chikuru chakakosha chezvinoreva Calvary kwatiri pamwe nenyika ndechekuti yakapedza dambudziko rechivi kamwe zvachose.
Man was found guilty of sin. And sin was a penalty that no man could pay. The penalty was so great until there wasn't anyone that could pay the penalty.
Munhu akawanikwa aine mhosva yechivi. uye chivi chaiva murango wakanga usina munhu aigona kuubhadhara. Murango wacho wakanga wakakura kwazo zvokuti pakanga pasina munhu aigona kuubhadhara.
I truly believe that God ordained it that way. That the penalty would be so great that no man could pay it, so he could do it himself. Now the penalty of sin was death.
Ini ndinotenda zvemazviro kwazvo kuti Mwari vakazvironga kuti zvidaro. Kuti murango wacho unge wakakura kwazvo zvokuti hapana munhu aigona kuubhadhara. Kuitira kuti ivo vagozviita pachavo. Zvino murango wechivi waive rufu.
We were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Therefore, there wasn't none of us that was worthy, or they could find no one on earth that was worthy.
Zvino isu tose takaberekerwa muchivi, tikaumbwa mukusarurama, tikauya panyika tichitaura nhema. Naizvozvo, pakanga pasina kana mumwe wedu akanga akakodzera. Kana kuti havana kugona kuwana munhu panyika akanga akakodzera.
And sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was a condemned creature for his disobedience before he ever struck the earth. Sin began in heaven. Where God put the angels and so forth up on the same basis that he put human beings on. Knowledge, the tree of knowledge, the tree of life, and the tree of knowledge. Where man could take his choice.
Uye, chivi hachina kutangira panyika. Chivi chakatangira kudenga. Rusiferi, diabore, aiva chisikwa chakapomerwa mhosva. Nokuda kwekusateerera kwake asati amborova nyika. Chivi chakatangira kudenga. Uko Mwari vakaisa ngirozi nezvakadaro pahwaro humwe chete hwaakaisa vanhu pahuri. Zivo, muti wezivo, muti weupenyu nemuti wezivo. Apo munhu aigona kutora sarudzo yake.
And when Lucifer was given the preeminence to make his choice, he wanted something better than God had. That started the trouble.
Zvino Lusiferi paakapiwa utongi kuti aite sarudzo yake, aida chimwe chinhu chiri nani kudarika chaiva naMwari. Ndizvo zvakatangisa dambudziko.
And there was a requirement for sin. The requirement was death. Death was the penalty.
Zvino paiva nechakanga chichidiwa kuitira chivi. Chaidiwa chacho rwaive rufu. Rufu ndiwo waiva murango wacho.
And that is, we could go into great details of this because I do not believe that there is but one death. There is one life.
Uye, kureva kuti, tinogona kupinda muudzamu hweizvi. Nokuti handitendi kuti kune rumwe kunze kwerufu rumwe chete, kune upenyu humwe chete.
Now I believe a man that has eternal life can never die.
Amen. Praise the Lord.
Now I believe there is a complete annihilation of that soul that sins. For the Bible said, the soul that sinneth, it shall surely die. Not the man, the soul. That sinneth. So Satan must surely die.
Amen.
To be completely destroyed.
Uye ndinotenda kuti munhu ane upenyu usingaperi haazombofi. Uye ndinotenda kuti pane kuparadzwa zvachose kwemweya unotadza. Nokuti Bhaibheri rakati mweya unotadza uchafa zvemazviro kwazvo. Kwete munhu. Mweya unotadza. Saka Satani anofanira kufa zvemazviro kwazvo. Zvekuparadzwa zvachose.
I disagree with the universalists that say that Satan will be saved.
He sinned, and he's the originator of sin. And his soul sinned, and he was a spirit. That spirit shall be totally annihilated.
Amen.
There'll be nothing left of it.
Ndino pesana zvikuru sei nema universalist vanotaura kuti Satan achaponeswa. Akatadza uye ndiye muvambi wechivi, uye mweya wake wakatadza, uye akanga ari mweya, mweya iwoyo uchaparadzwa zvachose zvokusara pasina chinenge chiripo chawo.
And when sin struck the earth, back in the beginning, like a sheet of blackness falling from the heavens, it literally paralyzed the earth.
Zvino chivi pachakarova nyika, kareko pakutanga, semucheka mutema uri kudonha kubva kumatenga, chakatonyatsoremadza nyika.
It throwed every creature on the earth and all of God's creation in bondage. Man was under bondage of death, sickness, troubles, sorrows, all nature fell with it.
Zvaka kandira chisikwa chose panyika, nezvose zvakasikwa naMwari muhuranda. Munhu akava pasi pohuranda hwerufu, urwere, dambudziko, kusuwa, zvisikwa zvose zvakawa nacho.
Sin was an anesthetic that actually paralyzed the earth. And then we were set here hopeless, because every creature on earth was subject to it, and everyone born on earth was subject to it.
Chivi chaiva mushonga wechiveve wakanyatsoremadza nyika. Zvino takanga tigere pano tisina tariro, nokuti chisikwa chose panyika chakanga chava pasi pacho, uye munhu wose akaberekwa panyika akanga ava pasi pacho.
So it had to come from some place where there was no sin. It could not come from the earth. One of us cannot redeem the other. It had to come from another.
Saka rwaifanira kuuya ruchibva pane imwe nzvimbo, apo pakanga pasina chivi. Harwaigona kuuya ruchibva panyika, mumwe wedu haigona kudzikinura mumwe. Rwaifanira kutobva kune mumwe.
Therefore, when man realized that he was separated from his God, he became a wonder. They wept, they cried, they toiled, they wandered about through the mountains and through the deserts, seeking a city whose builder and maker was God.
Naizvozvo munhu paakacherechedza kuti akanga aparadzaniswa naMwari wake, akabva ava mudzungairi. Vakaungudza, vakachema, vakatambudzika, vakadzengereka nemumakomo nemumarenje, vachitsvaga guta iro muvaki nemugadziri waro aiva Mwari.
For he knew that if he ever got back in the presence of God, he could talk it over with him. But there was no way back. He became lost. He didn't know which way to turn. So he just took out wandering, trying to find somewhere that he could find a way back to that place.
Nokuti aiziva kuti kana akangogona kudzokera muupo hwaMwari, aigona kuzotaurirana naye. Asi pakanga pasina nzira yekudzoka nayo, akabva arasika. Haana kuziva nzira yekuenda nayo. Saka akangoenda zvakadaro, achidzungaira, achiedza kuwana pamwe pano paikwanisa kuwana nzira yokuti adzokere panzvimbo iya.
Something on the inside of him told him that he come from a place that was perfect.
Chimwe chinhu mukati make chakamuudza kuti akabva pane imwe nzvimbo yakanga yakakwana.
There is not a person here in this visible audience this morning, or in the audience of the magnetic tape, where it'll go around the world. There's no one here or anywhere but what seeks for that perfection.
Hapana munhu muno muungano iri kuoneka pano mangwanani ano. Kana ari muungano yevateereri vetepu uko kwaichaenda ichipoterera pasi rose. Hapana munhu pano kana kupi zvako asi anotsvaka kukwaniswa uku.
You get your bills paid, you think that'll settle it. When you got your bills paid, then there's somebody sick in your family. When the sickness gets all right, then you got more bills to pay.
Unoti wabhadhara zvikwereti zvako, wofunga kuti izvi ndazvipedza. Paunenge wabhadhara zvikwereti zvako, zvino panoita mumwe munhu anorwara mumhuri menyu. Kana urwere uchinga waita zvakanaka, ipapo unobva wava nezvimwe zvikwereti zvinoda kubhadharwa.
The first thing you know, your hair is turning gray and then you want to be back young. And there's something all the time, constantly, because of that wave of sin.
Chinhu chokutanga munoziva, vhudzi rako rava kutanga kuchena. Zvadaro, unenge woda kudzokazve kuva muduku. Uye pane chimwe chinhu nguva dzose, uye nokuda kwesaisai riya rechivi.
But in your heart, because that you seek for that, it shows that there is a perfection somewhere.
Amen.
Somewhere there's something.
Asi mumoyo mako, nokuda kwekuti uri kuitsvaka, zvinoratidza kuti pane kukwaniswa pane imwe nzvimbo. Kune kunhu kune chimwe chinhu.
That's the reason many times today that a sinner is still wandering about. A beautiful young girl will cut off the locks of her hair to be popular, paint up her face to make her look pretty, put on clothes to show the form of her being.
Ndicho chikonzero nguva zhinji, nasi chokuti, mutadzi achiri kungodzungaira. Musikana muduku akanaka pachiso, anodimura mhotsi dzevhudzi rake kuti ave nemukurumbira. Openda chiso chake kumuita kuti aratidzike kuva nerunako. Opfeka mbatya dzinoratidza chimiro chemutumbi wake.
Because it's the only thing that she can find. Finding somewhere to try to find something to come back to her. When she can cause man to whistle at her, wave at her, flirt with her. Young man will do the same thing to the woman. Try to make yourself attracted to her.
Nokuti ndicho chinhu choga chaanogona kuwana. Kuwana imwe nzvimbo yokuedza kuwana chimwe chinhu kuti chidzokere kwaari. Apo paanogona kukonzera kuti varume vamuridzire muridzo, vamusimudzire ruoko, vatambe naye. Jaya rinoita zvimwe chete kumukadzi. Rinoedza kuita kuti rimukwezvere kwariri.
Neighbors to build a house and fix it a certain way. Because it'll look a little better than his neighbor's place. It's all the time we are seeking for something, and something keeps going just a little above it.
Vavakidzani vachavaka imba, uye voigadzira neimwe nzira, nokuti inozoratidzika zviri nani kudarika yemuvakidzani wake. Panguva dzose, tiri kutsvaka chimwe chinhu. Zvino chimwe chinhu chinongoramba chichienda chiri pamusoro pacho zvishoma.
The young lady will find another young lady is more popular than she. The neighbor will find a house that looks better than his. The woman will find another woman dressed a certain way that looks better than she does.
Mudzimai wechidiki achawana mumwe mudzimai wechidiki ane mukurumbira unodarika wake. Muvakidzani achawana imba inoratidzika zviri nani pane yake. Mudzimai achawana mumwe mudzimai akapfeka nemamwe mapfekero anoratidzika zviri nani pane zvaanoita.
It's something in us that's seeking out for something. And it shows that we are lost.
Chimwe chinhu chiri matiri chiri kutsvaga chimwe chinhu. Uye zvinoratidza kuti takarasika.
We want to find that something that'll bring us to that satisfaction. That'll fill that spot of hunger in there. But seems like we can't find it.
Tinoda kuwana chimwe chinhu. Chinotisvitsa pakugutsikana uku. Chinozadza nzvimbo iyi yenzara iri imomo.
Asi zvinoita sokunge tiri kuchishaya.
Human beings tried it through the ages. They wept for it. They cried. They done everything that they know how to do, but still they didn't find it, wandering about through the world.
Vanhu vakachiedza nemumazera ose, vakachichemera, vakadanidzira, vakaita zvose zvavaiziva kuita, asi zvakadaro, havana kuchiwana, vachidzungaira nemunyika yose.
Finally, one day, that's that day of Calvary. There was one came down from glory.
Yes.
One by the name of Jesus Christ, the Son of God, who came from glory. And Calvary was formed. That was the day that the price was paid. And sin question was settled forever. And it opened up the way unto this thing that we're hungering and thirsting for.
Pakupedzisira, rimwe zuva, ndiro zuva riya reKarvari. Pane mumwe akaburuka achibva mukubwinya. Mumwe ane zita rinonzi Jesu Kristo, mwanakomana waMwari. Uyo akabva mukubwinya. Zvino Karvari ndokugadzirwa. Ndiro zuva iro mutengo pavakabhadharwa. Uye nyaya yechivi yakagadziriswa nokusingaperi. Uye yakazarura nzira kuchinu ichi chatine nzara nenyota yacho.
It brought a place of satisfaction. There's no man that's ever visited Calvary and seen it the way it was that can ever be the same. Everything that he ever desired or longed for is met when he reaches that place.
Yakaunza nzvimbo yekugutsikana. Hapana munhu anoti ashanyira Calvary. Uye oiona nenzira yayaive anozoramba ari zvari. Zvinhu zvose zvaakamboda kana kushuvira zvinozadziswa. Kana achinga asvika panzvimbo iyoyo.
It was such an important day and such an important thing. It shut the world.
Amen.
It shut the world like it was never shut before.
Rakanga riri zuva rinokosha kwazvo. Uye chiri chinhu chakakosha kwazvo. Zvakazunguza nyika. Zvakazunguza nyika sezvaisina kumbobvira yakazunguzwa kumashure.
When Jesus died at Calvary and paid the sin question, this sinful world had a blackout. The sun went down in the middle of the day. It had a nervous prostration, and a rock shook, the mountains rent, and the dead bodies bursted from the grave.
Jesu paakafa paKarvari, ndokubhadhara muripo wechivi, nyika ino izere nezvivi yakava murima. Zuva rakavira pakati pezuva. Yakabatwa nebuka, zvino matombo akazunguzika, makomo akapamuka, uye mitumbi yevakafa yakakwaguka kubva muguva.
What did it do? God zeroed in on Calvary. He wounded that animal called Satan forever. Now he's been more vicious since then, because it brought light to the human race. And anyone knows that a wounded animal is his most vicious. Crawling around with his back broke.
Chii charakaita. Mwari vakatarisa vakananga paKarvari. Vakakuwadza mhuka iya inonzi Satani nokusingaperi. Zvino ave neukasha wakawanda kubvira ipapo. Nokuti rakaunza chiedza kurudzi rwevanhu. Uye munhu wese anoziva kuti mhuka inenge yakuwadzwa ine ukasha hukurusa ichikambaira pose pose nemusana wayo wakatyoka.
Now, Satan was knocked out at Calvary. The earth proved that it was the greatest price that was ever paid. And the only one that could pay it come and done it at Calvary.
Amen.
That's where the great price is paid.
Zvino, Satani akarohwa zvekusazomukazve paKarvari. Nyika yakaratidza kuti ndizvo zvazvakanga zviri. Mubhadharo mukurusa wati wambobhadharwa. Uye mumwe chete woga aikwanisa kuubhadhara. Akauya ndokuzviita paKarvari. Ndipo apo mubhadharo mukuru wakabhadharwa.
That's one of the things. God had required it. No man was worthy. No man was able. No man could do it. And God came himself.
Amen.
And was made human.
Amen.
And lived a human life. Under human desires. And was crucified at Calvary.
Ndicho chimwe chezvinhu zvacho. Mwari vakanga vachiuda. Hapana munhu akanga akakodzera. Hapana munhu akanga achikwanisa. Hapana munhu akanga achigona kuzviita. Zvino Mwari ndokuuya pachavo. Uye ndokuitwa munhu. Uye ndokurarama upenyu hwevanhu. Pasi pezvido zvevanhu. Uye ndokurovererwa paKarvari.
And there, when Satan thought he wouldn't do it, he wouldn't go to it. He went through Gethsemane and every temptation any man ever stood. He went through it just like all men. But he paid the price.
Uye ipapo, apo Satan paifunga kuti havaizo zviita, havaizo pedza kuzviita, vakapfuura nemuGethsemane, nemuedzo wose wakambowanikwa nemunhu wese, vakapfuura nemauri, sezvinongoita munhu wese, asi vakabhadhara mubhadharo.
That's what blacked the earth out.
Amen.
Like an anesthetic for an operation. When a doctor gives a man an anesthetic, he first knocks him out before he can do it. And when God gave the operation for the church, the world got an anesthetic. Nature had a convulsion.
Uye ndizvo zvakaisa rima panyika. Zvakanga zvakaita kunge mushonga wechiveve weoperation. Kana chiremba akapa munhu mushonga wechiveve, chokutanga anomukotsirisa, asati akwanisa kuzviita. Uye apo Mwari pavakaita operation vachiitira church, nyika yakabaiwa chiveve, zvisikwa zvakagwina gwina.
No wonder God and human flesh was dying. It was the hour that the world had looked for, yet many of them did not know it, like it is today. Many look for these things, and yet they don't recognize them.
Ndosaka, Mwari vari munyama yemunhu, vakanga vari kufa. Yakanga iri nguva iyo, yakanga yakatarisirwa nenyika. Asi vakawanda vavo, havana kuzviziva. Sezvazviri nhasi, vakawanda vakatsvaga zvinhu izvi. Asi zvakadaro, havakwanise kuzvicherechedza.
They don't realize the way out. They're still trying to seek pleasures and things of the world, trying to find their way out.
Havacherechedzi nzira yokubuda nayo. Vachiri kuedza kutsvaka mafaro pamwe nezvinhu zvemunyika. Vachiedza kuwana nzira yavo yokubuda nayo.
There has been many signposts that pointed to that day. Many great foreshadows. It had been foreshadowed by the lamb, by the bullock, by the turtle dove, and all these things, but yet it could not break it. It could not break that death hold. For Satan had the earth.
Pakanga paine zvikwangwani zvakawanda zvainongedza kuzuva iroro. Mifananidzo mikuru yakawanda. Rakanga rafanofananidzirwa negwayana, nenzombe, nenjiva, nezvinhu zvose izvi. Asi zvakadaro, hazvina kugona kukuputsa. Hazvina kukwanisa kutyora kubata kuya kwerufu. Apo Satani aive aisa nyika.
The very rocks that he once walked up and down on the earth burning brimstones. Lucifer was the son of the morning. And he walked on the earth when it was a burning volcanic. Those same rocks that had cooled off when Jesus died at Calvary bounced forth out of the earth.
Matombo acho chaiyo akambofamba paari achikwira nokudzika panyika esuruferi aibvira. Lucifer aiva mwanakomana wemamba kwedza uye akafamba panyika. Payakanga iri matombo aibvira. Matombo mamwe chete iwayo akanga azotonhora. Jesu paakafa paKarvari akaputika achibuda panyika.
The price that was paid and the bondage of Satan was broke. God put back into the hands of man a way back to what he was looking for.
Amen.
He had to weep no more.
Mubhadharo wakabhadharwa. Uye huranda wa Satani wakadimurwa. Mwari vakadzosera mumaoko emunhu nzira yokudzokera kune zvakanga achitsvaka. Akanga asisafanire kuchema zvakare.
When he broke the backbone of Satan, there at Calvary, the backbone of sin, of sickness, and it brings every mortal being on the earth back into the presence of God with sins forgiven.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you, Lord.
Our sins are forgiven.
Akarova, paakatyora musana waSatani. Ipapo paKarvari, musana wechivi, weurwere, uye zvino unza munhu wese anofa ari panyika, kumudzosa zve muhupo wamwari aine zvivi zvaregererwa. Hallelujah! Zvivi zvedu zvakaregererwa.
No more can Satan black us off from God. There's a highway made. There's a telephone sitting there. There's a line to glory. Brings every person in reach of that line.
Satani achagone kuti svibisa achitibvisa pana Mwari. Pane mugwagwa mukuru wakagadzirwa. Pane runhare ruripo ipapo. Pane tambo inoenda mukubwinya. Inounza munhu wose kuti ave pedyo netambo iyi.
If a man is full of sin, it connected him in his own central. He can be forgiven of that sin.
Amen.
Not only that, but that sin is paid for.
Kana munhu azere nechivi yakamubatanidza munzvimbo yemubatanidzwa wenhare, anogona kuregererwa chivi ichocho. Kwete izvozvo chete, asi kuti chivi chakabhadharirwa.
You don't have to say I'm not worthy. Sure you're not. You never could be. But a worthy one took your place.
Right.
You are free. You don't have to wonder anymore. You don't have to be a pleasure-seeking man out here on the earth.
Oh, haufaniri kutaura kuti handina kufanira. Chokwadi hauna. Hawaimbofa wakagona kuva wakafanira. Asi uyo akakodzera akatora nzvimbo yako. Wakasununguka. Hautafaniri kudzungaira zvakare. Hautafaniri kuva munhu anotsvaga mafaro kunze uko munyika.
For there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, where sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stain.
Nokuti kune tsime rizere neropa ratorwa kubva mutsinga dzaEmmanuel, apo vatadzi vakashamba pasi pemafashamo vanorasikirwa nemakwapa ose ekupomerwa mhosva.
You don't have to be lost. There is a highway and a way. And it's called the way of holiness.
Amen.
The unclean don't pass over it. For he comes to the fountain first.
Amen.
Then he enters the highway.
Haufanire kunge wakarashika. Pane mugwagwa mukuru. Pamwe nenzira. Uye inonzi nzira yeutsvene. Vasina kururama havafambi nepairi. Nokuti anopfuura nemutsime kutanga. Zvino zvadaro.
He broke the powers of Satan. He opened the prison doors of hell. That every man that was shut up in this earth in the prisons, fearing that when he died, what death would be to him.
Akapwanya masimba a Satan. Akazarura mikova yetirongo regena. Kune munhu wese akanga akavharirwa imomo. Munyika ino, mumajeri. Achitika kuti panofa, rufu rwaizoreve ikwari.
On Calvary, he opened those cell doors. Let every captive go free.
Hallelujah.
You don't have to no longer be torn down by sin.
Pakarivari, akazarura misiyo iya yakamuri dzemujeri. Ndokuita kuti napwa yose iende yakasununguka. Hauchafanire zvino kutsimbirirwa pasi nechivi.
You don't have to no longer yield your members to sin. Drinking, smoking, gambling, telling lies. You can be honest, just, and upright.
Amen.
And Satan can do nothing about it. Because you've got a hold of a line. A lifeline. That's anchored in the rock of ages.
Hauchafanire zvachose kupa mitezo yako kuchivi. Kunwa, kusuta, kubeja, kureva nema. Unogona kuva wakatendeka. Uine nduramo, wakarurama. Uye Satani hapana chaanogona kuita nezvazvo. Nokuti wakabata tambo. Tambo yeupenyu yakarovererwa hoko mudombo remazera.
Nothing can shake you from it. No winds can shake you from it. No, nothing, not even death itself, can separate us from the love of God that's in Christ Jesus. That's what Calvary meant.
Hapana chinogona kukuzunguza kubva pariri. Hapana mepo dzinogona kukuzunguza kubva pariri. Hapana kana chinhu kunyange rufupa charo harugoni kuti paradzanisa nerudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu. Ndizvo zvaireva Karvhari.
Man that were in bondage were set free. Man that were once under fear of death can no longer fear death. A man who longs for a city, who's builder and maker of God. He can step on the highway and set his face towards heaven.
Amen.
Because he's free. Hallelujah.
Thank you.
Vanhu vakanga vari muusungwa vakasunungurwa. Vanhu vakanga vambori pasi pokutya rufu havachatyi rufu. Munhu anoshuva guta iro muvaki nemugadziri waro Mwari anogona kupinda pamugwagwa mukuru onangisa nechiso chake chakatarisa kudenga nekuti iye akasununguka. Haleluya.
He's redeemed. You don't need to wonder no more. For there is a way of knowing whether you're right or not. God gives us life. Our sins are gone. That day at Calvary paid the price.
Amen.
Akadzikinurwa. Haachafaniri kumbeya mbeya zvakare. Nokuti pane nzira yokuziva kana wakarurama. Kana kuti kwete. Mwari vanotipa upenyu. Zvivi zvedu zvaenda. Zuva riya paKarvhari rakabhadhara mubhadharo.
When we see all that, no wonder the poet wrote, mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died. The opening veil revealed the way. The heaven's joy is an endless day.
Amen.
Patinoona zvose izvi, ndosaka mudetembi akanyora. Pakati pematombo aiputika nematenga achisviba. Muponesi wangu akakotamisa musoro wake ndokufa. Chidzitiro chakavhurika chakazarura nzira kumafaro edenga nezuva risingaperi.
Abraham don't have to wander no more across the country seeking a city. The sinner don't have to wonder anymore whether he can be saved or not. The sick man doesn't have to wonder whether he can be healed or not.
Abraham haachafaniri kudzungaira zvakare munyika yose achitsvaka guta. Mutadzi haachafaniri kufunganya zvachose kuti anogona kuponeswa here kana kuti kwete. Murwere haachafaniri kunetseka kuti achaponeswa here kana kuti kwete.
The opening veil on that day at Calvary revealed the way.
Amen.
To total victory. God give us the powers of his spirit to live triumphantly over all these things. Ask just only to believe it.
Yes, please do.
Chidzitiro chakavhurwa nezuva riya paKarvhari chakazarura nzira yekukunda zvachose. Mwari vakatipa masimba emweya wavo kuti tirarame tichikunda zvinhu zvose izvi vanotikumbira kuzvitenda chete.
That happened on that day at Calvary. There never was a day like it. There never will be one like it. It's not necessary no more. The price is paid. And we are redeemed. Thanks be to God. We are redeemed.
Zvakaitika nezuva riya paKarvhari. Hakuna kumbova nezuva rakafanana naro. Hakuchazombovapo rimwe rakafanana naro. Harichisina basa zvakare. Mutengo wakabhadharwa. Uye izvu takadzikinurwa. Mwari ngavongwe. Takadzikinurwa.
Lord, you have to wonder about. There's no more guessing about it. It's all took away. The veil pulled back the curtain and we're set on a highway. Not to wonder anymore, but to believe and just walk right on. We walk right into God's very presence.
Hapachisina zvokuti unofanira kunetseka nezvazvo. Hapachisina zvokufungidzira pamusoro pazvo. Zvose zvakabviswa. Chifukidzo chakazarura chidzitiro. Zvino tiri pamugwagwa mukuru. Tisinganetseki zvakare. Asi tichitenda uye tichingofambira mberi. Tinofamba tichipinda chaimo muhupo hwaMwari.
Abraham knew and others knew that while they were seeking the city, they know they were from somewhere. Something had happened. They were living in a paralyzed earth.
Abraham aiziva, uye vamwe vaiziva, kuti pavakanga vachitsvaka guta, vaiziva kuti vaibva kune imwe nzvimbo. Chimwe chinhu chakanga chaitika, vakanga vachigara munyika yakaremadzwa.
Earthquakes came, storms come, wars and killings. The wolf and the lamb fed on one another, or the wolf fed on the lamb, and the lion eats the ox. It don't look right. There's something wrong. Knew there was something wrong.
Kudengenyeka kwenyika kwakauya, madutu akauya, hondo nokuurayana, mumi negwayana zvaidyanana, kana kuti mumi yaidya gwayana, uye shumba ichidya nzombe. Hazviratidzika zvakanaka. Pane chimwe chinhu chakatsveyama. Aiziva kuti paiva nechinhu chakatsveyama.
Man, brother killed brother. Father killed son, son killed father. There's something wrong. He's getting old, he's dying, he's withering away, his sickness is on him, he's in bondage.
Varume nehama, vachiuraya hama. Baba vachiuraya mwanakomana, mwanakomana achiuraya baba. Pane chimwe chinhu chakatsveyama. Ari kukwegura, ari kufa, ari kuperezeka, urwere huri paari, ari muhuranda.
The trees grow but not immortal. They die. The mountains change. The seas dry up. The waters fail. There's something wrong, and he sought a place, a city where that didn't happen no more.
Miti inokura. Asi haigare nekusingaperi. Inofa. Makomo anoshanduka. Makungu anopwa. Mvura dzinopera. Pane chimwe chinhu chakatsveyama. Zvino akatsvaka nzvimbo. Guta. Umo musingambofi makaitika zvakadaro zvakare.
He knew if he could ever get back into the presence of the one that made it right, he could talk it over with him.
Aiziva kana akangogona kudzokera muhupo hweuyo akazvigadzirisa. I go on to tell it on a night.
Amen.
Oh, what a privilege, sinner, it is this morning to know that you got the way now. That day at Calvary opened up the way.
Oh, mukana mukuru wakadiniko mutadzi mangwanani ano kuziva kuti wave nenzira zvino. Zuva riya paKarvari rakazarura nzira.
For all those patriarchs hunted for and sought for, Calvary gave it to you free.
Amen.
How would you turn it down?
Pane zose izo madzitate guru aivhima nekutsvaga. Karvari akazvipa kwauri pachena. Ko ungairambire iko?
How would you turn it down to join a denomination? How would you turn it down to substitute something for it? The pleasures of the world. Why not accept it?
Ko ungairambire iko kuti ugo join asangano? Ko ungairamba sei uchiitsiva nechimwe chinhu mafaro enyika?
The opening veil brings a man right back into the presence of God without sin on him of any kind and sets a road before him to the thing that he's seeking for.
Amen.
Heaven, glory, peace, eternal life, everything right before him.
Chidzitiro chakazarura chinonyatso dzosa munhu muhupo hwaMwari asina chivi paari chemhando ipi zvayo. Uye chinoisa nzira pamberi pake kuchini icho chari kutsvaka. Denga, kubwinya, rugare, upenyu usingaperi, zvinhu zvose pamberi pake chaipo.
That day was the death blow to Satan's power. It ended everything.
Zuva iroro rakava chibakera chefirapo kusimba raSatani. Rakagumisa zvose.
And I can see him there. He was Eden's lamb from the very first shadow that come of it.
Uye ndinogona kumuona ipapo. Aiva gwayana reEden kubvira pamumvuri wekutanga wakabva pariri.
When Abel by faith offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, he must have tied a grapevine around the lamb's neck, drug him up to the rock, took a rock in his hand for a lance and pulled his little head back and chopped and hacked him until he died. And his wall bayed with his own blood. He wallered in his blood. It was a shadow.
Apo Abeli, nokutenda, akapirisa kuna Mwari chibairo chakanakisisa kufura chaKaini. Aifanira kunge akasungirira muzambiringa muhuro megwayana ndokuri donzera padombo ndokutora dombo muruoko rwake kuwe bakatwa ndokudonzera musoro waro muduku kumashure ndokuri tema ndokuri cheka kusvikira rafa uye makushe aro akashambwa neropa raro raifakanya muropa raro raiva mumvuri.
But on that day at Calvary there was a lamb of this earth, but it was the Lamb of God that was dying, wallowing in his own blood.
Asi pazuva riya pakarvari, pakanga pasina gwayana repanyika pano, asi raiva gwayana ramwari rakanga riri kufa, richipfakanya muropa raro romene.
He was hacked and chopped and beat and spit on and slammed and smacked and everything by the world. And the blood dropping off of his locks.
Raka chekwa chekwa rika temwa temwa rika rohwa nokusvipirwa mate rika rohwa ndokuwatsurwa nezose zvichiitwa nenyika uye ropa raidonha richibva mumhotsi dzevhudzi raro.
When Abel's lamb died, it died speaking in a language that Abel could not understand. It was bleeding. And when God's Lamb died that day at Calvary, he spoke in a language that no one understood him. Yeah. My God, why hast thou forsaken me?
Apo gwayana raAbheri, parakafa, rakafa richitaura nemutauro usinganzwisiswi naAbheri. Rakanga riri kuchema, uye gwayana raMwari parakafa zuva riya paKarvari. Rakataura nemutauro wekuti hapana akarinzwisisa. Mwari wangu, mwari wangu, go mandisire iko.
It was God's lamb. Hacked to pieces, chopped up. He was the very lamb that Abel had in mind. When he seen the promised seed of the woman.
Raive gwayana ramwari. Raka chekwa kuita zvidimbu. Raka temwa temwa. Akanga ari gwayana racho chairo iro Abheri aive naro mupfungwa dzake. Bakaona mbeu yakavimbiswa yomudzimai.
He was a lamb that Daniel saw that would shoot out of the mountain without hands. He was a wheel in the middle of the wheel for the prophet.
Ndiye aiva gwayana rakaonekwa naDhanieri rakatemwa kubva mugomo zvisingaitwi namaoko emunhu. Ndiye aiva vhiri pakati perimwe vhiri kumuprofita.
All they had foresaw was met on that day at Calvary, that brought the great thing in, that broke the back of Satan.
Zose zvakanga vafanoona zvakazadzikiswa nezuva iroro, zuva riya paKarvari, rakaunza chinhu chikuru mukati, ndiro rakatyora musana waSatani.
First, we should seek what that day meant. Second, we should see what that day has done for us. Now, what it did for us. Now, third, let's look at what we ought to do for that day.
Chokutanga, tinofanira kutsvaka kuti zuva iri rairevei. Chechipiri, tinofanira kuona zvatakaitirwa nezuva iroro. Zvino zvarakatiitira. Zvino chechitatu, ngationei zvatinofanira kuitira zuva iroro.
What ought we to do? First, we should look into it, for it's a great day, greatest of all the days. Amen. Sin price was settled. Satan's power was broken.
Chicha tinofanira kuita. Chokutanga, tinofanira kutarisa mariri. Nokuti izuwa guru. Guru sapane mamwe mazuwa ose. Mubadaro wechivi wakabadaro. Simbara Satani rakaparadzwa.
And now we want to see what we should do in return. Now in returns, when Jesus died at Calvary, on Calvary that day, he not only paid the price for our sins, but he also paid the price and made a way that we could follow him. For we, as the fallen Adams, that's been redeemed.
Uye zvino tinoda kuona zvatinofanira kuita mukudzosera. Zino mukudzosera. Jesu paakafa paKarvari. PaKarvari nezuwaria. Haana bedzi kubhadhara mubhadharo wezvivi zvedu. Asi akabhadharawo zvakare mubhadharo. Uye ndokugadzira nzira yokuti tizokwanisa kumutevera. Yedu savana Adama vakawa vakadzikinurwa.
As the Spirit led Adam, the first Adam, by the Spirit that had control of all nature, then we, the second Adam, or the man of the earth, has been redeemed by Christ from the day of Calvary, can follow him.
So kutungamirira kwaita mweya Adam wekutanga, nemweya uyo akanga aine simba pamusoro pezvisikwa zvose, zvino isu, Adam wechipiri, kana kuti vanhu vepanyika vakadzikinurwa naKristu kubvira pazuva reKarvari, tinogona kumutevera.
Now when he died at Calvary, he made a way. He gave up the Spirit, the Holy Spirit, that sent it back to the earth for you and I to live by. That's what Calvary means to us, to follow him.
Zvino paakafa paKarvari, akagadzira nzira, akabudisa mweya, mweya mutsvene, uyo vakatumirwa zvepanyika, kuitira kuti iwe neni tigoraramiswa nawo. Ndizvo zvinoreva Karvari kwatiri, kuti timutevere.
First look into it. See what it did for us, and now what must we do in regards to it? What must you and I do?
Chokutanga tarira mairi, woona zvayakatiitira. Uye zvino chii chatinofanira kuita maererano nazvo? Chii chinofanira kuitwa newe neni?
Now, we say, well, I appreciate that. That's very fine. But we got to accept it. And to accept it is to accept his person, Christ in our heart.
Zvino tinoti zvakanaka, ndinozvikoshesa izvozvo, zvakanaka kwazvo. Asi tinofanira kuigamuchira. Kuigamuchira ndiko kugamuchira munhu waari, Kristu, mumwoyo medu.
Then we are free from sin, therefore there's no sin shackles hanging on us at all. God, just like we had never sinned, the perfect sacrifice made us perfect. For Jesus said, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect.
Zvadaro, takasununguka kubva kuchivi, nokudaro, hapana ngetani dzechivi dzakarembera patiri zvachose. Mwari, sokunge tisina kumbobvira takatadza, chibayiro chakakwana chakatiita vakakwana. Nokuti Jesu akati naizvozvo ivai vakakwana, kunyange sababa venyu vari kudenga vakakwana.
Then there's no more to be done, but we are made perfect in the presence of God. Now, that's where we lose our position. If we don't watch, we try to look back to what we was. And as long as we look back to what we was, the sacrifice means nothing to us.
Zvadaro, hapana chichada kuitwa. Asi isu tinoitwa vakakwana pamberi paMwari. Zvino ndipo patinorasikirwa nenzvimbo yedu. Kana tikasangwarira, tikaedza kutarisa shure kune zvataimbova, uye chero bedzi tichitarisa shure kune zvataiva, chibayiro hachina zvachinoreva kwatiri.
Oh, can't you see it, dear? I would not try the job. I can't. And neither can you. There's no need of trying. You're lost to begin with, as long as you look to what you've done. But don't look to what you've done. Look what that day on Calvary did to you.
Oh, hamusi kuzviona here, chechi. Handingadai, handaimboedza basa racho. Handigoni, uye kana nemi hamukwanisi. Hapana chikonzero chokuedza. Wakarasika kubvira pakutanga, chero bedzi uchitarisa kune zvawakamboita. Asi rega kutarira kune zvawakamboita. Tarisa izvo zvakaitwa nezuwaria paKarvari kwauri.
It paid your price. It settled the question, your sins be as scarlet. They're as white as snow. Red like crimson, white like wool.
Raka badara mbadaro wako, raka pedza dambudziko. Zvivi zvako kunyange zvakatsuka, zvakachena samazaya ichando. Kutsuka semucheka mutsuku, kuchena samakushe emakwai.
Then you have no sin. You are perfectly sinless. No matter what you've done or what you do, you're still sinless. As long as you've accepted Jesus Christ as your Savior, your sins are forgiven. And anything's forgiven is remitted and forgot about.
Zvadaro hauna chivi. Hauna chivi zvachose. Hazvinei nokuti chii chawakaita kana zvaunoita. Uchingori usina chivi. Chero bedzi wakagamuchira Jesu Kristu semuponesi wako, zvivi zvako zvakaregererwa. Chero chinhu chose chakaregererwa, chakakanganwirwa uye ndokukanganikwa nezvacho.
Then what does it do? It gives you, after that condition, his spirit to follow him. And to do as he did for others who is following on.
Zvino chii charinoita? Rinokupa mushure mechinhano ichocho. Mweya wake kuti umutevere uye kuti uite sezvaakaita kune vamwe vari kutevera.
He was just one man, the perfect man. He gave his life and he made an example for you.
Aingova munhu mumwe chete, munhu akakwana. Akapa upenyu hwake uye akaita muenzaniso kwauri.
Now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for himself.
Amen.
His life was spent for others.
Amen.
That's perfectly eternal life.
Zvino chii chatinofanira kuita? Zvino chinhu chokutanga chandinoda kutaura ndechekuti Jesu haana kumbobvira azviraramira pachake. Upenyu hwake hwakapedzerwa kune vamwe. Ndiwo upenyu husingaperi hwakakwana.
When you say you go to church and you do good things, that's fine. But when you live your life to yourself, you have an eternal life.
Kana iwe uchiti unoenda kuchechi uye unoita zvinhu zvakanaka, izvozvo zvakanaka. Asi kana ukazviraramira upenyu hwako pachako, hauna upenyu husingaperi.
Eternal life is living for others.
Amen.
It proved it when he came in the Lamb of God. He lived and had eternal life because he did not live for himself, he lived for others.
Upenyu husingaperi kuraramira vamwe. Wakazviratidza pawakauya huri mugwayana raMwari. Akararama uye aiva neupenyu husingaperi nekuti haana kuzviraramira pachake. Akararamira vamwe.
And you receive eternal life by receiving that day, and you don't live for yourself the more, you live for others.
Zvino unogamuchira upenyu husingaperi nokugamuchira zuva iroro uye hauchazviraramira pachako zvachose, unoraramira vamwe.
Someone said, how can you stand let anybody call you such bad names? You don't live for yourself. You live for others that you might redeem that man.
Mumwe munhu akati, ko sei uchimira uchirega chero munhu achikudana mazita akaipa kudaro? Hauzviraramire pachako. Unoraramira vamwe kuitira kuti ugodzikinura munhu iyeye.
You become sons. And the trouble of it is the church has forgot they were sons.
Munova vanakomana. Uye dambudziko racho nderekuti church yakakanganwa kuti vanga vari vanakomana.
You are sons. You're taking Christ's place. You are sons, so don't live for yourself. Live for others.
Uri mwanakomana. Uri kutora nzvimbo ya Kristu. Uri mwanakomana. Saka usazviraramira pachako. Raramira vamwe.
Well, Brother Bram, I can live for this brother because he sure is a nice man. That's not it. Live for that man who hates you.
That's right. Amen.
Live for that person who would kill you if he could.
That's right.
That's what they've done to him. They killed him and he died that he might save him. That's eternal life.
Zvakanaka hama Branham, ndinogona kuraramira hama iyi nekuti chokwadi munhu akanaka. Handizvo. Raramira munhu uyo anokuvenga. Raramira munhu uyo anokwanisa kukuuraya dai aizvikwanisa. Ndizvo zvavakaita kwaari. Vakamuuraya uye akafa kuitira kuti agovaponesa. Ndiwo upenyu husingaperi.
That's in your bosom. You're facing heaven, man. But you sacrifice your own things. Give them up like the sheep gives its wool.
Amen.
You look on towards Calvary.
Paunenge iwe zvava mumoyo mako wakatarisana nedenga zvino. Asi unopirisa zvinhu zvako pachako. Wozvirega sezvinoita gwai parinopa makushe aro. unotarisa mberi wakananga kuKarvari.
I hope this helps you. To get in a place. That's what the tabernacle, that's what all people has got to do. Is find out what you are. And what's the purpose.
Ndinovimba kuti izvi zvinokubatsira. Kuti upinde pane imwe nzvimbo. Ndizo izo tabernacle. Ndizo izo vanhu vose. Vanofanira kuita. Kutsvaga kuti uri ani. Uye nechinangwa chacho ndechipi.
Church isn't going to church just to play music, sing songs. Church is a place where correction, judgment begins at the house of God.
Amen.
Church, hakusi kungoenda kuchechi chete kunoridza mumanzi nokuimba nziyo. Church inzvimbo mune kugadziriswa. Kutongwa kunotangira muimba yaMwari.
We must reckon ourselves dead and alive to Christ. Then he made the way that we could sacrifice ourselves to his service, to follow him. If we follow him, we lead the life that he led. That's wonderful.
Tinofanira kuzviona pachedu takafa uye tiri vapenyu kuna Kristu. Zvadaro akagadzira nzira yekuti tizogona kuzvipirisa pachedu kubasa rake kumutevera. Kana tikamutevera tinoratidza upenyu hwaakararama. Zvinoshamisa kwazvo.
Jesus said and spoke of it. Let me just give you a few quotations on it. Listen close. Don't miss it. Jesus said it that day he would separate the people like the sheep and the goats.
Jesu akati, uye ndokutaura nezvazvo, regai ndingokupai zvinokorwa zvishomanana nezvazvo. Nyatsotererai. Musazvipotsa. Jesu akati, nezuva iroro, achapatsanura vanhu semakwai nembudzi.
And he would say to the goats, stand on the left side, and to the sheep, stand on the right side.
Uye iye anozoti kumbudzi, mirai kurutivi rwekuruboshwe, uye kumakwai, mirai kurutivi rwekurudyi.
And he said to the goats, depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me. I was in prison, and you did not visit me. I was naked, and you clothed me not. I was thirsty, and you gave me no drink. I was sick, and you didn't visit me. So depart from me.
Zvino akati kumbudzi, ibvai kwandiri, nokuti ndakanga ndine nzara, uye hamuna kundipa zvokudya. Ndakanga ndiri mutirongo, uye hamuna kundishanyira. Ndakanga ndisina kupfeka, uye hamuna kundipfekedza. Ndakanga ndine nyota, hamuna kundipa chokunwa. Ndakanga ndichirwara, uye hamuna kundishanyira. Saka ibvai kwandiri.
And on the sheep he said, I was hungry, and you fed me. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you ministered to me.
Zvino kumakwai akati, ndakanga ndine nzara, uye imi mukandipa zvokudya. Ndakanga ndisina kupfeka, uye imi makandipa zvipfeko. Ndakanga ndichirwara, uye imi mukandishumira.
And notice, don't fail to get this, church. Keep this in your heart forever. It was so unconsciously done. The people don't do it for a line of duty. A man that gives you something other because he ought to do it. A man that feeds you because he ought to do it. He's got a selfish idea. It should be your very life. Very action.
Uye cherechedzai. Musakundika kubata izvi chechi. Chengetai izvi mumoyo menyu nekusingaperi. Zvakanyatsoitwa mukusaziva. Vanhu havazviiti nokuda kwekuti mungava webasa. Munhu anokupa chimwe chinhu nokuti anofanirwa kuzviita. Munhu anokupa chokudya nokuti anofanirwa kuzviita. Ane pfungwa yehundini. Unofanira kunge huri upenyu hwako chaiwo. maitiro ako chaiwo.
It was so surprising to these sheep that they said, Lord, when were you hungry and we wouldn't feed you? When were you hungry and we fed you? When were you naked and we gave you clothes? When were you thirsty and we gave you drink? When were you sick and we ministered to you?
Zakato shamisa kwazo makwai aya. Zokuti wakati, ishe, ndepapi pemakanga mwine nzara. Uye tikasha kupai zokujika. Ndepapi pemakanga mwine nzara, tika kupai zokujika. Ndepapi pemakanga musina kufeka, tika kupai nguo. Ndepapi pemakanga mwine nyota, tika kupai chokunwa. Ndepapi pemakanga mchiruwara, uye tika kushumirai.
We're so automatically out of love.
Yeah.
Just your life lived in them. God, let the people see what Calvary did for us. So automatically.
Zakango itika zega saizo zozi chiva murudo. Ungori hupenyu wenyu uchirarama mavari. Mwari regai vanhu waone zvatakaitirwa neKalvari. Zichinyatso itika zega.
When were you, Lord? We never knew that. Look what Jesus turned and said, in so much as you have done unto these, you did it unto me.
Rini pamaive makadaro ishe. Hatina kumboziziva. Tarisai Jesu paakatende uka akati. Sezwa makaitira kune ava. Makaziitira kwandiri.
Amen. Unselfish life. Not the second thought. Not to think about it. But you are so dead to the things of this world. So alive in Christ. And so walking on the highway that these things are just an automatic thing. You just do it. And I say, well, Lord want me to do that. It's not that. You're just part of Him. His Spirit's in you. And you act the way He acted. Do get it.
Upenyu usina undini. Kwete pfungwa yechipiri. Kwete kufunga nezvazo. Asi wakanyatso faku zvinhu zvenyika ino. Uye uri mupenyu kwazvo muna Kristu. Uye saizvozvo uchifamba pamugwagwa mukuru. Apo zvinhu izvi. Zvinongova chinhu chinoitika chega. Unongozviita zvakadaro. Usingati saka zvino ishe vanogona. Ishe vanoda kuti ndiite izvozvo. Handizvo izvozvo. Iwe unongori chikamu chake. Mweya wake uri mauri. Uye unoita nenzira yaakaita nayo. Ah, zvibatei.
There is a way that seemeth right unto a man. But the end thereof is the way of death. Not all that saith, Lord, Lord, shall enter in. But they that do the will of my Father. Just from their hearts. Just freely. Now, that day at Calvary paid that price so we could be that way.
Pane nzira inoita seyakarurama kumunhu. Asi magumo ayo inzira erufu. Havasi vose vanoti ishe ishe vachapinda. Asi avo vanoita kuda kwa baba vangu. Zvichibva pamoyo yavo. Vakasununguka. Zvino zuva riya paKalvari. Rakabhadhara mubhadharo kuti tigova saizvozvo.
Now I'd say, you know, Witta Jones one time was, she was out of coal and I went and bought her some coal. I tell you, I seen a brother that needed a suit of clothes and I went and got him a suit of clothes. Bless God, I'm a Christian. Oh my, you selfish, poor, miserable person. You are a hypocrite.
Kwete kuti, munoziva, Shirikadzi Jones, imwe nguva yaiva, yakanga yapererwa nemarasha, zvino, ndakaenda ndikanoitengera marasha. Ndinokuudzai, ndakaona imwe hama yaida sutu. Zvino ndakaenda ndikanoitengera sutu. Mwari aropafadzwe. Ndiri muKristu. Oh, ini zvangu. Iwe munhu ane undini murombo akasuwa. Uri munyengeri.
Don't let the right hand know what the left's doing and the left know what the right's doing. Just so automatically dead in Christ till you do it anyhow. It's your nature. It's your makeup. You do it anyhow.
Usare garu woko rworudyi ruchiziva zviri kuitwa nerweruboshwe. Uye rokuru oshwe kuti rwekuru udyi ruri kuitei. Wakanyatsofa zvachose muna Kristu kusvikira unongozviita zvakadaro. Hunhu wako ndiwo masikirwe ako unozviita zvakadaro.
It's just a life that lives in you. You're completely yielded to that spirit. And it just lives itself in you.
Unongori upenyu unorarama mauri. Wakazvipira zvachose kumweya iwoyo. Uye unongorarama pachawo mauri.
Oh, you feel that blessed spirit? That life. Not me that liveth, said Paul, but Christ liveth in me. Just so automatic.
Oh, unonzwa mweya uya wakakomborerwa. Upenyu huya. Handisini ndinorarama, Paulo akadaro. Asi Kristu anorarama mandiri. Zichingo itika zoga.
Well, I'll tell you, Brother Branham, we are Christians here. We help these people, we help them people. Oh, my. Shame on you. That's not Christianity. Christianity is automatically got to, it's to be done, and you just forget about all about it. Go do it!
Zvakanaka, ndinokuudzai hama Branham. Tiri makristu pano. Tinobatsira vanhu ava, tinobatsira vanhu ivava. Oh, ini zvangu. Unonyadzisa iwe. Handi chochi Kristu. Chikristu chinongofanyira choga, chinofanyira kuitwa. Uye ingo kanganwa nezvazvo, zvose zvekuti ini handisi. Enda unozviita.
Christ just completely surrendered his life to God. He gave himself as a public servant to the people. He gave his life freely. He didn't have to do it.
Kristu akanyatsopa upenyu hwake kuna Mwari zvizere, akazvipa pachake somuranda wevanhu kuvanhu. Akapa upenyu hwake pachena, akanga asina kusungirwa kuzviita.
He didn't begrudgingly do it. He didn't say, now, brethren, you all ought to think a whole lot of me because I come to die for you. He never said a word about it. He died anyhow.
Amen.
Because it was God in him. It's God in you. It's God in me that makes us look at others.
Haana kuzviita achinyunyuta, haana kuti zvino hama imi mose munofanira kufunga zvakanyanya nezvangu nokuti ndakauya kuzokufirai. Haana kumbotaura shoko rimwe nezvazvo, akafa zvakadaro nokuti aiva Mwari maari. Ndimwari mauri, ndimwari mandiri, anoita kuti titarise kune vamwe.
Sheep on one side, what am I saying? Well, Lord, I did this, and Lord, I did that. He said, depart from me, you workers of iniquity. I never even knew you.
Makwai kudivirimwe. Mumu wawa wachati. Nandi ishe, ndakaita chakati. Uye ishe, ndikaita chokuti. Akati, ivai kwandiri, imivaiti vezisakarurama. Andina kana kumboku zivai.
If the church can ever come to those fundamental facts, that's not something you try to do. You work yourself up to do. It's something that's born in you.
Kana kereke ikangogona kushika pazvokwadidze pakutanga, kuti hachisi chimwe chinhu chaunoedza kuita, chaunotoshingaira kuti uchiite, chimwe chinhu chinotoberekwa mauri.
Forgive me, my Pentecostal friends. I am Pentecostal. But my Pentecostal friends has got to a spot to where it has to be a lot of fast music, beating up some bands or clapping hands or tambourines to bring up a shout. That's only emotion.
Ndine gerere shamwari yangu yechipentecost. Ini ndiri mpentecost. Asi shamwari dzangu dzechipentecost dzasvika pachinano chokuti panofanira kuva nemumhanzi unokurumidza wakawanda. Kuridzwa kwezviridzwa kana kuombera maoko kana matamborini kuti zviunze kudanidzira. Anongori manyawi bedzi.
They play the bands before they go to battle. They get people in the emotion of battle. I believe in music. I believe in clapping hands, but I believe in these things. That's exactly true. We ought to have that.
Vanoridza zviridzwa vasati vaenda kuhondo. Vanoisa vanhu mumanyawi okurwa. Ndinotenda mumumanzi, ndinotenda mukuombera maoko, asi ndinotenda mune zvinhu izvi. Ndizvo chaizvo zvechokwadi, tinofanira kuva nazvo.
But you have left the great things undone. Is that self-sacrifice life that God lives in you? Automatically doing that which is right because it's right. Just going on, don't even think nothing about it, just living it.
Asi makasiya zvinhu zvikuru zvisina kuitwa. Ndiwo upenyu huya hwekuzvipira pachako. Uho Mwari vanorarama mauri. Zvichingoitika zvega kuita izvo zvakarurama. Nokuti zvakarurama uchingoenda mberi, pasina chinhu chaunofunga nezvazvo, uchingozvirarama.
Then what? You see what's going on? You're on the highway. That's what Calvary meant to you. On the highway. Opened up that day for you.
Zvadaro, tarira, unoona zviri kuitika? Unongo haugoni uri mumugwagwa mukuru. Ndizvo zvaireva Karvari kwauri. Pamugwagwa mukuru wakazarurirwa iwe nezuva iroro.
Now remember, you cannot be half goat and half sheep. They won't mix.
Zvino, rangarirai, haugoni kuva chimwe chikamu mbudzi uye chimwe chikamu wai. Hazvisangane.
Now there's a lot of people say, yes, you know what, we got an organization in our group, we help the poor, we do this, that's all right. But you're tooting your own horn about it.
That's right.
You don't do that. You do your alms in secret, Jesus said.
Zvino pane vanhu vakawanda vanoti, hongu, munozivei, tine sangano riri muboka redu, isu tinobatsira varombo, tinoita zvakati, izvozvo zvakanaka. Asi iwe uri kuzviridzira bhero rako nezvazvo. Haudaro. Unopa rubetsero rwako pakavanda, Jesu akadaro.
Just automatically something to you, no more than going getting a drink of water. You're thirsty. If the next man's thirsty, you think about him too. Next man's need, you think about him the same as your own need. Don't pay no attention to it, just live on.
Zvinongoitika zvoga. Chimwe chinhu kwauri. Hazvina kusiyana nokuenda kunotora mvura yekunwa. Une nyota, kana munhu ari pedyo newe aine nyota, unofunga nezvakewo zvakare. Chitsvako chemunhu ari pedyo newe, unofunga nezvake zvakafanana nezvaunoita chitsvako chako. Uye hautombozvitarisi, unongorarama zvakadaro.
Now you can't be half sheep and half goat.
Zvino haugoni kunge uri chimwe chikamu wai, uye chimwe chikamu mbudzi.
So if you say, well, our church has got an organization, we give to the poor, we do this and do that and do the other. If you have that without that other, the life of Christ, then you're just absolutely doing it in vain.
Saka kana iwe ukati, zvakanaka chechi yedu ine sangano, tinopa kuvarombo, uye tinoita chakati, uye nokuita chokuti, uye nokuita chimwe. Kana uine izvozvo, usina zvimwe zvacho, upenyu hwaKristu mauri, uri kungozviitira pasina.
Jesus, Paul said, 1 Corinthians 13, though I give all my goods to feed the poor and have my body burned as a sacrifice, it profit me nothing.
Jesu, Paulo akati, vakorinde vokutanga 13, kunyange ndikapa zvinhu zvangu zvose kuti ndipe zvokudya kuvarombo, uye muviri wangu wapiswa sechibairo, hapana zvazvino ndibatsira.
This is hard, but it's truth.
Right.
You got to come to that fact.
Praise the Lord.
Amen.
Recognize what Calvary did for you.
Zvino izvi zvakaoma, asi ichokwadi. Unofanira kuuya kuchokwadi ichocho. Wocherechedza zvawakaitirwa neCalvary.
We look at it and say, oh yes, that's fine. That ain't it. If that Son of God had to go to Calvary for crucifixion, every son that comes must go to a Calvary.
Tinoitarisa uye toti, oh, hongu, zvakanaka. Handi zvoizvozvo, kana mwanakomana waMwari uyu akatoenda kuCalvary kunorovererwa, mwanakomana wose anouya anofanira kuenda kuCalvary.
He must also have a Calvary. You must have that day of Calvary. I've got to have that day of Calvary. That settles the sin question. Not shake hands with the preacher. Not be shook into the church. Not come in by letter. Not come in by profession. But come in by birth.
Iye anofanira kuva neCalvary. Unofanira kuva nezuva riya reCalvary. Ndinofanira kuva nezuva riya reCalvary. Ndiro rinopedza nyaya yechivi. Kwete kugwina muparidzi chishanu. Kwete kuzunguzwa kuti upinde muchechi. Kwete kupinda nenzira yetsamba. Kwete kupinda nenzira yebasa. Asi kupinda nokuberekwa.
He never gave a letter. He never gave a profession. He gave a birth.
Amen.
That's how we come in. Then from that, automatically we're living Christian lives.
Haana kumbobvira akapa tsamba. Haana kumbobvira akapa basa. Akapa kuberekwa. Ndiwo mapindira atinoita. Zvadaro, kubva ipapo, zvichingoitika zvoga, tave kurarama upenyu hwechikristu.
Now, another remark. Half goat, half sheep, they don't have such a thing. You're either goat or sheep. You're not half goat and half sheep, you're either goat or sheep.
Zino, chimwe chataurwa. Chimwe chikamu mbudzi, chimwe chikamu wai. Havana chinu chakadaro. Uri mbudzi, kana kuti uri wai. Hausi chimwe chikamu mbudzi, uye chimwe chikamu wai. Uri mbudzi, kana kuti uri wai.
Now if you're just doing good things and think you can get in by that, then there wouldn't have to be a day of Calvary.
Amen.
The law provided that.
Zino kana uri kungoita zvinhu zvakanaka, uye wofunga kuti unogona kupinda nokuda kwaizvozvo. Zvikadaro, hapaizombodiwa kuti pave nezuva riya reCalvary. Murawo wakapa izvozvo.
But then it taken the day of Calvary was to bring that in. That we could not be just church members, but be sons and daughters of God.
Amen.
That's what the day of Calvary was. That's what it meant to you. That you might do and follow and act like Jesus.
Asino kuda kwekuti zvakatotora zuva reCalvary. Kwaiva kuunza izvi kuti isu tirege kuzongova bedzi nengo dzechechi. Asi kuva vana komana nevana sikana vamwari. Ndizvo zvaiva zuva reCalvary. Ndizvo zvaraireva kwauri kuitira kuti ugoita nekutevera uye nokuita saJesu.
Now the river doesn't run up and down at the same time. The river only runs one way. And the Spirit of God just runs one way. It doesn't mix things with it. Runs the same way.
Zvino rwizi harumhanye ruchikwira nokudzika panguva imwe chete. Rwizi runongomhanya nenzira imwe chete. Uye mweya waMwari unongomhanya nenzira imwe chete. Hauzvisanganise nezvimwe zvinhu. Unomhanya nenzira imwe chete.
Watch Jesus in closing. Jesus said, the works that I do shall you do also. And greater than this shall you do, for I go to my Father.
Tarisai Jesu mukuvhara. Jesu akati, mabasa andinoita nemiwo muchaitawo. Uye makuru kudarika aya muchaita nokuti ndinoenda kuna baba vangu.
I'm not saying this so much to the church here. You understand. But these messages are taped. Tens of thousands hear them around the world.
Handisi kutaura izvi zvakanyanya kuchechi iri pano. Munonzwisisa. Asi mharidzo idzi dzinotepwa. Makumi ezviuru anodzinzwa kupoteredza pasi rose.
I'm going to answer that question for the critic right now. I've often been said, told. They say, well, you believe the Bible. Jesus said, these works that I do, shall you do also, and greater than this shall you do, for I go to my Father.
Ndiri kuzopindura mubvunzo uya kumutsoropodzi iko zvino. Ndagara kazhinji nditsinzi. Ndakaudzwa vanoti seiko uchitenda Bhaibheri. Jesu akati mabasa aya andinoita nemi muchaitawo zvakare. Uye makuru kudarika aya muchaita nokuti ndinoenda kuna baba vangu.
How bad can you get, mister? How far away from discernment can you wander with your intellectual theologies? With your mental conception of anything. My gracious and lost friend, can you not understand that this Bible is spiritually interpreted?
Ungaipa kusvika pakadini changamire. Ungatetereka zviri kure zvakadini nekunzvera zvakavanzika. Nenjere dzako dzedzidzo yemagwaro. Nekunzwisisa kwako kwepfungwa kwechero chinhu. Shamwari yangu ane nyasha uye akarasika. Haugoniwo here kunzwisisa kuti Bhaibheri iri rinodudzirwa nemweya.
Jesus thanked the Father and hid it from the educated and shrewd and wise and prudent and would reveal it to babes such as would come to Calvary.
Jesu akatenda baba kuti vakanga vakarivanza kubva kune vakadzidza nevakangwarisa nevakachenjera nevakangwara uye vozorizarura kune vacheche seavo vanouya kuCalvary.
Now watch. Jesus said, watch how he stated it. The works that I do, he's doing them right now. The works that I'm doing now, healing the sick, raising the dead, opening the eyes of the blind, these works shall you do also. You'll do these if you believe in me. You do these works. And then a greater than this shall you do. For I go to my Father.
Zino tarirai, Jesu akati, tarirai mataurira akazviita. Mabasa andinoita, ari kuaita iye zvino. Mabasa andiri kuita iye zvino. Kupodza vanorwara, kumutsa vakafa, kusvinudza meso emapofu. Mabasa aya, imi muchaitawo zvakare. Muchaita aya, kana muchitenda mandiri. Munoita mabasa aya. Uye zvadaro, guru kudarika iri muchariita. Nokuti ndinoenda kuna baba vangu.
A little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me. I'll be with you, even in you, to the end of the world. I will not leave you comfortless. I'll pray the Father. He'll send you another comforter, which is the Holy Ghost. Whom the world cannot receive, yet you can receive him.
Kwechinguvana, zvino nyika haichazondioni zvakare, asi imi muchandiona, ndichange ndinemi, kunyange mamuri, kusvika kumagumo enyika. Handingakusiyi musina nyaradzo. Ndichakumbira kuna baba, vachakutumirai mumwe munyaradzi, anova mweya mutsvene. Uyo nyika haigoni kumugamuchira, asi munogona kumugamuchira.
Now notice, the greater works was to have the power in the church, not only to heal the sick by prayer, cast out devils by prayer, but to impart eternal life to believers.
Zvino cherechedzai, mabasa makuru, kwaive kuva nesimba muchechi, kwete bedzi kupodza varwere nemunamato, kudzinga madhimoni nemunamato, asi kupa upenyu husingaperi kune vatendi.
The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church to impart life.
Praise his name.
Oh.
Thank you, Lord.
Thank you, Lord. That's what Calvary meant.
Yeah.
Mweya mutsvene wakanga uchiuya, uye nokupiwa mumaoko echurch, kupa upenyu. Oh, ndizvo zvaireva Calvary.
It touched stooped, degraded men and women and lifted them into a place to be sons and daughters of God to heal the sick. And to impart eternal life by giving the Holy Ghost to obedient believers. Man who were once unbelievers be made believers and impart spiritual eternal life.
Yakatora varume nevakadzi vakafumuka vakaderera uye ndokuvasimudzira panzvimbo yokuva vanakomana nevanasikana vaMwari. Kupodza vanorwara pamwe nokupa upenyu husingaperi. Nokupa mweya mutsvene kune vatendi vanoteerera. Varume vakanga vasingatendi pane imwe nguva vakaitwa vatendi. Uye nokupa upenyu husingaperi wepamweya.
How much greater is it to say this sick woman in here, I can pray a prayer of faith and she'll be healed. That's a great thing. That's what he was doing then. He said, greater than this shall you do. I'm going to give you power. Not only to raise him up for a while, but to give him eternal life. But you'll be eternal forever.
Hallelujah.
Ko zvikuru zvakadini kutaura mukadzi uyu ari kurwara arere pano ndinogona kunamata munamato wokutenda uye agopodzwa chinhu chikuru ichocho ndizvo zvaaita kareko asi akati zvikuru kupinda izvi muchazviita ndichakupai simba kwete bedzi rekungomumutsa kwechinguva asi kumupa upenyu husingaperi. Uo uchava wemuna zienda na kuenda na kusinga peri.
Poor, blind, wretched people.
Praise God.
How do you miss that? Don't you see what the greater thing is?
Yeah.
That's the greatest thing could ever happen. Was to impart eternal life to people.
Vanhu varombo mapofu vanonzwisa urombo. Ko munozvipotsa sei izvozvo? Hamuoni here kuti chinhu chikuru chakaita sei? Ndicho chinhu chikuru sacha tichamboitika kwaiva kupa upenyu husingaperi kuvanhu.
Hallelujah.
What is eternal life? The life that he lived. The life that was in him. Impart that to others. Can a man do that? A son of God can.
Upenyu husingaperi chi? Upenyu hwaakararama. Upenyu hwaiva maari. Hupe kune vamwe. Ko munhu anogona kuzviita here izvozvo? Mwanakomana waMwari anozvigona.
Amen.
Jesus said, whosoever sins you remit to them, they are remitted.
Amen.
Whosoever sins You retain to them, they are retained.
Jesu akati, ani nani wamaregerera zvivi zvake, kwavari zvaregererwa. Ani nani wamusingaregereri chivi chavo, kwavari hazviregererwi.
Now here's where the Catholic Church and many others made their big mistake. They go out and say, I forgive your sins. That wasn't it.
Zvino apo ndipo apo cheche katorike nevamwe vazhinji vakaita mhosho yavo huru. Ivo vanoenda vachiti, ndinoregerera zvivi zvako. Handizvo zvazvakanga zviri.
How did they get sins forgiven in the Bible? Peter answered that question on the day of Pentecost. They said, what can we do to be saved? How can we get this that you all got?
Ko vairegererwa zvivi sei mubhaibheri? Petro akapindura mubvunzo iwoyo pazuva rePentecost. Vakati, chii chatingaita kuti tiponeswe? Ko tingawana sei ichi chamakawana Mose?
He laid down the prescription.
Yes, he did.
He told them what to do. He said, repent every one of you towards God and be baptized in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
For the remission of your sins.
Hallelujah.
There is a greater works.
Iye akapa gwaro remushonga wacho. Akavaudza zvokuita. Akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu kuna Mwari uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristo. Kuitirei kuregererwa kwezvivi zvenyu. Hayo mabasa makuru.
How many of you preachers this morning? How many of you listen to my word on magnetic tape? Are willing to go to Calvary this morning? Look what God did there for you.
Amen.
And forsake your denominational creeds and preach the gospel.
Vangani imi vaparidzi mangwanani ano. Vangani imi muri kuteerera kushoko rangu riri pa tape yemagnet. Vari kupfuma kuenda ku Calvary mangwanani ano. Uye tarirai zvamakaitirwa naMwari ipapo. Uye chisiya izvitendwa zvenyu zvemasangano. Uye moparidza evangeri.
Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
It's in your lap now. What are you going to do with it?
Hallelujah. Thank you, Lord.
What a repentance and remission of sins.
Amen.
Must be preached in His name.
Hallelujah.
To all the world, beginning at Jerusalem.
Amen.
Hallelujah.
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 Thank you, Lord.
Hallelujah. Zava kwa uri zvino, chii chauchaita nazvo? Nokuti kutendeuka nekuregererwa kwezvivi kunofanira kuparidzwa nemuzita rake kunyika yose kutanga paJerusarema. Hallelujah! Glory! Hezvo kaizvo.
What does Calvary mean to you? What did that day do to you? Did it stuff you out with some theology? Did it make you a stuffed shirt? Or did it make you a Christian? Sold out! Hallelujah!
Sin remitted! Ko Calvary inorevei kwa uri! Ko zuwa iroro rakaitei kwa uri! Ko raka kuzadza nezvinhu here! Ne imwe dzidzo yeBhaibheri! Ko raka kuita munhu anozvitutumadza here! Kana kuti raka kuita muKristu! Akazvipira zvachose! Hallelujah! Chivi charegererwa!
Greater works than this shall ye do.
Praise His.
You see who the ye's are, don't you?
Hallelujah.
Greater works than this. Remitting sins in the name of Jesus Christ.
Mabasa makuru kufura aya imi muchaita. Munoona kuti vana imi ndiva nani amudaro here? Mabasa makuru pane aya. Kuregerera zvivi nemuzita raJesu Kristo.
But through creeds and denominations and so forth, it's bound you down to a place you're still serving the world.
Yes, thank you.
Tell me any man, tell me any woman can come to Calvary and try to be a big somebody because somebody said something.
Thank you, Jesus.
Asi kubudikidza nezvitendwa nemasangano nezvakadaro zvakusungirira pasi pane imwe nzvimbo uchiri kushumira nyika. Ndiudzei mumwe murume, ndiudzei mumwe mukadzi. Anogona kuuya paCalvary uye oedza kuva mumwe munhu mukuru nokuda kwekuti mumwe munhu akataura chimwe chinhu.
Tell me where you can look in the face of Calvary in its right light, that day in Calvary. How can you have your day on Calvary come out of stuffed shirt? How can you come out a puppet for some organization to preach some man-made doctrines?
Ndiudzei kuti ndekupi kwaungagona kutarisa kuchiso cheCalvary muchiedza chayo chakakodzera zuva riya mukarvari unogona kuva sei nezuva rako pakarvari zvino wobvapo uri munhu anozvitutumadza ko ungabudamo sei uri chidhori cherimwe sangano uye uchiparidza dzimwe dzidziso dzakagadzirwa nevanhu
Why don't it humble you to the Word of God?
Thank you, Lord.
If you ever go there, you'll come out humble.
Sei isinga kunini pisa kushokora mwari. Kana ukamboenda ikoko, unobuda ikoko wakazvinini pisa.
How can you want to be some big something in your organization with a feather in your hat when Jesus Christ, the Son of God, humbled himself to a hacked up body, to a spitted face? Until shame and disgrace and they stripped his clothes off and crucified him before the world. Despising the shame. How can you go to Calvary and come away anything different than what he was? A disgrace. A shame.
Ungada sei, kuva chimwe chinhu chikuru musangano rako, uine munhenga munguwani yako, apo Jesu Kristo, mwanakomana wamwari, akazvinini pisa kuva muviri wakachekwa chekwa kuva chiso chakasvipirwa kusvika kunyadziswa nekuzvidzwa uye wakakururwa nguo dzake uye ndokumuroverera pamuchinjikwa pamberi penyika achizvidza kunyadziswa ko ungaenda sei kuCalvary uye wobvako uri chinhu chakasiyana nezvaaiva mushoriwa chinyadzo
Oh, you say they'll kick me out. Let them kick.
Amen.
Have your day at Calvary. Amen. God will have his way with you.
Amen.
Let me quote that again. Have your day at Calvary. God will have his way with you.
Amen.
Let us pray.
Oh, iwe unoti. Vanozondi dzingira kunze. Varege vakudzinge. Ivane zuva rako paCalvary. Mwari achava nenzira yake newe. Rega ndizvitaure zvakare. Iva nezuva rako paCalvary. Mwari achava nenzira yake newe. Ngatinamatei.
Lord. Oh God.
Thank you, Lord.
Take us all up to Calvary just now.
Hallelujah.
Let us get away from self, Lord. The fear of man. The fear of what somebody else is going to say.
Ishe. Oh, Mwari. Titore itose. Tikwire kuCalvary iko zvino. Itai kuti tibve pane zvatiri, Ishe. Kutya vanhu. Kutya kuti mumwe munhu achazoti kudini.
While the whole world laughed at him, made fun of him. But he was obedient to death. He was obedient to disgrace. He was obedient. Even under the federal government.
Handiti nyika yose yakamuseka ikaita jee naye asi akateerera kusvika parufu akateerera kusvika pakunyadziswa akateerera kunyange pasi pehurumende yaitonga.
And we realize that when Satan smote this earth, he became the ruler and authority in this earth. He witnessed the same before our Lord and said, These kingdoms are mine. I'll do with them what I will.
Uye tinocherechedza kuti Satan paakarova nyika ino, akava mutongi uye ane simba munyika ino. Akapupura zvimwe chete pamberi paishe wedu, uye ndokuti, umambo wese uhu ndewangu, ndichaita nawo chero zvandinoda.
And we realize that from that day to this world under the curse has been ruled by the one that cursed it.
Yes.
But God, oh God, we serve a kingdom that's uncursed.
Amen.
Uye tinocherechedza kuti kubva pazuva iroro kusvika pane rino nyika ino iri pasi pechituko yanga ichitongwa neuyo akaituka asi mwari oh mwari tinoshumira humambo husina kutukwa
Father God how marvelous it is that you've done some great things in the picture world today letting these great pictures like Ten Commandments and this whole forth come out To let men and women see that it wouldn't even darken a church door, but let them see what it is.
Mwari Baba, zvinoshamisa sei kuti makaita zvimwe zvinhu zvikuru munyika yemufananidzo nasi. Muchiita kuti mifananidzo mikuru iyi semirayiro gumi nezvakadaro ibuditswe kuti varume nevakadzi vaone avo vasingadikane kumbopinda nepasuo rechurch asi kuti vaone zvazviri.
God's way is a rejected way by the world. Because we're going to Russia under communism. We are in this world, but we're not of this world.
Nzira yaMwari inzira yakarambwa nenyika, nokuti isu takafanana tinoenda kuRussia pasi pecommunism. Tiri munyika ino asi hatisi venyika ino.
We have went to Calvary. We've crucified ourselves for the kingdom of God to be one of His. No matter what the world says, we take the way with the Lord's despised few.
Takaenda kuKarvari, takazviroverera pamuchinjikwa nokuda kweumambo hwaMwari kuti tive mumwe wevake. Zvisinei kuti nyika inoti kudini, tinoenda munzira pamwe chete nevakazvidzwa vashoma vashe.
We go on to the resurrection. And we believe it that's soon at hand, Lord. That when we will be resurrected into a kingdom that will take over this world, as Daniel foresaw it, and he broke all the world up into a little shaft, and the wind blew it off of the summer threshing floor.
Tinoenda mberi kurumuko, uye tinotenda kuti kwave pedyo saIshe, kusvikira apo patichamutswa kuva muumambo huchatora simba pamusoro penyika ino, sokufanoonekwa kwakaitwa naDanieri. Uye wakaputsanya nyika yose kuva hundi une tsanga duku. Uye mepo yakaifuridza ichibvisa paburiro rezhizha.
But the mountain, the stone, grew into a great mountain that covered the earth. That stone shall come. Oh God, we want to be a part of it.
Amen.
Let us deny ourselves, take up our cross daily. Live for Christ, live for others. Grant it, Lord.
Asi gomo, ibwe rakakura ndokuva gomo guru rakazadza nyika yose. Ibwe iroro richauya. Oh, Mwari, tinoda kuva chikamu charo. Regai tizvirambe pachedu. Totakura muchinjikwa wedu zuva rimwe nerimwe. Toraramira Kristu. Toraramira vamwe. Zviite Ishe.
There be some here this morning that doesn't know Him as Savior and would like to be remembered in the closing prayer. And would like for this to be your day at Calvary, would you raise your hands and say, pray for me, Brother Brennan. I want to know Him as my Savior.
Pane vamwe here pano mangwanani ano, vasinga muzivi semponesi, uye vachida kurangarirwa mumunamato wekuvhara, uye vachida kuti, rino rive zuva ravo paKarvhari, mungasimudza maoko enyu here, uye mchiti, ndinamatireiwo hama Branham, ndinoda kumuziva semponesi wangu.
God bless you, young fellow. Someone else, God bless you, my brother, back there. Would there be someone else? Say, I want to know Him. I want this to be a day of Calvary for me.
Mwari vakuropafadze mujaya. Mumwe munhu zvakare, Mwari vakuropafadzei hama yangu kumashure uko. Pangava nemumwe munhu here? Iti, ndinoda kumuziva. Ndinoda rino rive zuva riya paKarvhari kwandiri.
I'm sick and tired. What's the use of me trifling around here with the very thing that I was born to do? I was born to be a son of God, and here I am holding on to the things of the world. God, let me be crucified today.
Ndaneta nokushushikana. Zvichandibatsirei kutamba ndiri pano nechinhu chaicho chandakazvarirwa kuti ndiite. Ndakazvarwa kuti ndive mwanakomana waMwari. Uye hezvino ipano ndiri kubatirira kuzvinhu zvemunyika. Mwari, regai ndirovererwe pamuchinjikwa nhasi.
Let me crucify today myself and my ideas that I might live with Christ and live for others. No matter what they do to me, if they make fun of me and persecute me and say all evil against me and things, let me just humbly walk along meek like a lamb like He did.
Amen.
Someday You promised to raise me up again at the last day. I'm looking for that day.
Regai ndizviroverere pamuchinjikwa nhasi pachangu, pamwe nepfungwa dzangu, kuti ndirarame naKristu uye nokuraramira vamwe. Zvisinei kuti vanoitei kwandiri, kuita dambe neni, uye nokuti tambudza, pamwe nokutaura zvose zvakaipa pamusoro pangu, uye nezvimwewo, regai ndingofamba ndichienda ndakazvininipisa, ndiri muunyoro segwayana sezvaakaita, uye rimwe zuva akavimbisa kundimutsa zvakare pazuva rokupedzisira. Ndiri kutarisira zuva iroro.
Would there be some more hands go up? God bless you back there. And you? All right. Some more, just, but God bless you, God bless you.
some more that before we pray.
Pangava herene mamwe zvemaoko angasimuka. Mwari vakuropafadzai kumashure uko. Uye nemi zvakanaka. Mamwe zvianongo Mwari vakuropafadzai. Mwari vakuropafadzai. Vamwe zveapo tisati tanamata.
Our heavenly Father, it was said when Peter preached on the day of Pentecost, as many as believe was added unto the church. They truly believed with all their hearts.
Baba vedu wokudenga. Zvakanzi apo Petro paakaparidza nezuva rePentecost. Kune vose avo vakatenda, vakawedzerwa kuchechi. Vakatenda zvemazviro kwazvo nemwoyo yavo yose.
These people that's just raised their hand, I believe that they have believed with all their hearts. And if they have, there's a pool of water waiting here. They want those sins forgiven. There's somebody here that can baptize them in that name and the only name that there is under heaven given among man that we must be saved.
Vanhu ava vachangosimudza ruoko rwavo, ndinotenda kuti vatenda nemoyo wavo wose. Uye kana vadaro, pane dziva remvura rakamirira pano. Vanoda kuti zvivi izvozvo zviregererwe. Pane mumwe munhu pano anogona kuvabhabhatidza muzita riya, uye zita roga riripo pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu kuti tigoponeswa.
For as I quoted the scripture a few moments ago, that repentance and remission of sins must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem.
Nokuti sokutaura kwandaita gwaro nguva shoma yapfuura, kuti kutendeuka nekuregererwa kwezvivi kunofanira kuparidzwa muzita rake kunyika yose kutangira paJerusarema.
And at Jerusalem, when repentance and remission of sin was preached, the apostle told them of the scriptures and said they must repent first and then be baptized in the name of Jesus Christ. That was the preacher's business to do.
Uye paJerusarema, apo kutendeuka nekuregererwa kwechivi pazvakaparidzwa, muapostori akavaudza nezvemagwaro. Uye akati, vanofanira kutendeuka kutanga, uye zvadaro vobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Ndiro raiva basa remuparidzi rekuti aite.
For them to repent and him to baptize them for the remission of their sins. Whosoever sins you remit, to them they are remitted. Whosoever sins you retain, to them they are retained.
Kuti ivo vatendeuke, uye iye ovabhabhatidza, kuti varegererwe chivi chavo. Ani nani wamaregerera, zvivi zvavo kwavari zvaregererwa. Ani nani wamusingaregereri, zvivi zvavo kwavari hazviregererwi.
Father, how did the world ever get off on a tantrum like that? Why not believe the simple gospel?
Baba, ko nyika yakambosvika sei pakupengereka kwavainako? Sei vasingatendi evhangeri riri nyore?
And they even bring in for that to substitute false names, false baptisms, false Holy Spirit baptisms, shaking hands with ministers, using the titles of Father, Son, Holy Ghost, which is never in the scriptures.
Zvino vanotounza pana iyo kuti vatsivanise mazita enhema, rubhabhatidzo rwenhema, rubhabhatidzo rwemweya mutsvene rwenhema, kugwina chishanu navashumiri, vachishandisa madunhurirwo aBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, zvisitombori mumagwaro.
A document made by a Roman man, not a Christian teaching nowhere in the Bible. Remission of sins cannot be remitted through titles, but through the name of Jesus Christ.
Chinyorwa chakaitwa nevarume veRoma, isiri dzidziso yeChikristu, isiri chero papi zvapo muBhaibheri. Kuregererwa kwezvivi hakugoni kuregererwa kuburikidza nedunurirwa, asi kubudikidza nezita raJesu Kristu.
Now, Father, we know it's very unpopular. Your ways has always been that way. But let men and women this morning come to that day, that day at Calvary.
Zvino Baba, tinoziva kuti haifarirwe kwazvo. Nzira dzenyu dzagara nguva dzose dzakadaro. Asi regai varume nevakadzi mangwanani ano vauye kuzuva iroro, zuva riya paKarvari.
For Jesus, despising that day,
That shame to be stripped off, to be hacked to pieces, to be spit on and made fun of by the whole world, by the church, by the people who should have loved him. And yet in all that, he opened not his mouth and went and died for those people that were making fun of him.
Apo Jesu, achishora zuwa iroro, kunyadziswa kuya, achikururwa nguo dzose, achichekwa chekwa kuita zvidimbu, achisvipirwa mate, pamwe nokuitwa dambe naye, nenyika yose, nechechi, nevanhu vaifanira kunge vakamuda. Uye kunyange zvakadaro, mune zvose izvozvo, haana kuzarura muromo wake. Uye ndokuenda, akanofira vanhu ava vakanga vachiita dambe naye.
God, take us to Calvary this morning. And if they say we're crazy, they say we got the scriptures wrong, whatever they want to say, God, they cannot stand in the presence of God and say it's wrong.
Mwari, endai nesu ku Calvary mangwanani ano. Uye kana vakati tinopenga, vakati takatora magwaro zvisiri izvo, chero zvavanoda kutaura Mwari, havagoni kumira muhupo waMwari uye voti handizvo.
They cannot cover their sins by the Bible. The Bible uncovers their sins, their unbelief, to be popular, to do like the rest of the crowd. Let them come to Calvary this morning and begin at Jerusalem, that repentance and remission of sins must be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.
Havagoni kufukidza zvivi zvavo nebhaibheri. Bhaibheri rinofukura zvivi zvavo, kusatenda kwavo, kuti vave nemukurumbira. Kuti vaite sevamwe vose veruzhinji, regai vauye kuKarvari mangwanani ano, uye kutanga paJerusarema, kuti kutendeuka nekuregererwa kwezvivi kunofanira kuparidzwa muzita rake kumarudzi ose, kutangira paJerusarema.
Let them take that same crucified step to be hacked and spit upon and made fun of and called everything that can be called in the line of religious renegades, tear up of churches. All they want to call.
Ngava tore dano rimwe chete riya rokurovererwa pamuchinjikwa kuti vachekwe chekwe uye vasvipirwe mate pamwe nokuitwa dambe navo uye vagodanwa zvose zvavanogona kuti vadanwe zvichienderana nokunzi vapanduki pachitendero vaparadzi vemachechi zvose zvavanoda kudana.
May we, Lord, this morning take our way with the Lord's despised view. May we walk like the apostles did, neither turning right or left, and from the goodness of our hearts, serve God.
Amen.
Grant it, Father.
Dai isu ishe mangwanani ano, tatora nzira yedu nevakazvidzwa vashoma vashe. Dai tikafamba sezvakaita vaapostora, tisingatsaukiri kurudyi kana kuruboshwe, uye zvichibva nepakunaka kwemoyo yedu, toshumira Mwari. Zviitei, Baba.
Now heal the sick and the afflicted is coming into the prayer line. May these who raise their hands in their hearts repent right now. May these who have stood back so long quickly move to the water and have their sins remitted upon the name of the sacrifice, Jesus Christ, the Son of God. Amen.
Zvino podzai vanorwara nevanotambudzwa vari kuuya mumutsara wemunamato. Dai ava vasimudza maoko avo mumoyo yavo, vatendeuka iye zvino. Dai ava vanga vari kusabatikana kwenguva refu, vaenda kumvura nekukurumidza uye voita kuti zvivi zvavo zviregererwe pazita rechibayiro Jesu Kristo mwanakomana waMwari. Amen.
Zasi
pamuchinjikwa apo pakafira muponesi wangu. Zasi ipapo ndakachemera kucheneswa kubva pachivi. Ipapo kumoyo wangu wakuparakaiswa. Kupwinya kune rake. Kupwinya kuzita rake. O kupwinya kuzita rake. Oh, ipapo kumoyo wangu ropa rakaiswa. Kubwinya kuzita rake. Ndakaponeswa zvinoshamisa kubva pachivi.
sei Jesu mukutapira kwazo anogara mukati ipapo pamuchinjikwa apo iye kuva mumwe wake mukati oh kubwinya kuzita rake kubwinya kuzita rake kubwinya kuzita rake zita rakakosha oh ipapo moyo ropa rakaiswa kubwinya kune rake.
Doesn't that just do something to you? Just towers you out. Puts a hope in your life. Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others.
Ko izozo hazvina chimwe chinhu chazvinongokuita here? Kungokukwesha zvinoisa tariro mamuri. Upenyu. Upenyu usingaperi. Zvinorevei kurovererwa pamuchinjikwa pamwe chete naKristu. Kuraramira vamwe.
What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you. Those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecute the prophets which were before you.
Imhando iyi yavamwe. Avo vanokuvenga. Vaya vasinga kufarire. Vaya vanoita dambe newe. Vararamire. Iva pamwe navo vade namatira avo vanokushandisa zvakaipa vachitaura mhando dzose dzezvakaipa dzingori nhema nekuda kwezita rangu vakatambudza vaprofita vaiva pamberi penyu.
I thought the message would probably help the church this morning that you would see that we need a Calvary, we need a crucifixion.
Ndafunga kuti mharidzo zvichida ichabatsira chechi mangwanani ano kuti muone kuti tinoda Calvary, tinoda kurovererwa.
Now what is it all done? It's all paid for. Sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted. It's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way. And you'll be healed.
Zvino ndezvipi zvose zvayakaita? Zvose zvakabhadharirwa. Hanzvadzi uri muwheelchair. Kune vanhu vari pano ava vari kurwara uye nevanotambudzwa. Zvose zvakabhadharirwa. Chinhu choga chaunofanira kuita kutenda kuti ndekwako kugamuchire nenzira imwe cheteyo zvino uchapodzwa.
Remember, now what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is?
Rangarirai, zvino chii? Unogona kuenda kunyika woparidza evhangeri, wopodza vanorwara uye wopa upenyu husingaperi. Zvingava zvikuru zvakadini zvokuti heunoi murume akarara pano nebundu kenza chero chii zvacho.
We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman, tens of thousands upon thousands of infallible cases around the world. Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer today, fine healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right.
Tamuona kwenguva dzakawanda achipa maropafadzo ake uye opodza murume, opodza mukadzi, makumi ezviuru akapetwa zviuru ezviitiko zvisina kumbokundika pasi rose. Maona, vachibviswa panhoo, mastrecha, vangori mimvuri yevanhu, vakadyiwa nekenza. Nasi, vanhu vari kunzwa zvakanaka. Vane utano wakanaka. Mabasa aya andinoita nemi muchaitawo zvakare. Asi makuru kudarika aya muchaita. Akawanda kudarika aya. Ndizvozvo.
What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name.
Chii. Ndakavapa kuwedzerwa kweupenyu nemuzita raJesu, kuwedzera upenyu hwavo kwemazuva mashoma. Asi akawanda kufuura aya muchaita. Muchavapa upenyu husingaperi
kuburikiza nezita langu.
Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? It's the devil. Certainly.
Ko iwe unganyara sei nezita iroro rinokosha. Sei vanhu vachiriramba uye voenda vachibva pariri. Ndi diabori. Zviro kwazvo.
Repentance and remission of sin must be preached at his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in his name, beginning at Jerusalem.
Kutendeuka pamwe nokuregererwa kwechivi, kuparidzwa nemuzita rake, kune pasi rose, kutangira paJerusarema. Ndipo pakatangira mhari dzokubuda kunze. Ndizvozvo here? Kutendeuka pamwe nokuregererwa kwechivi, kuparidzwa muzita rake, kutangira paJerusarema.
Now, first we'll do it seated. Have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back there for any that wants to be baptized. These garments in here for women, garments in here for man, standing ready for you to have your sins remitted.
Zino, kutanga, tichaita sezo akaita. Kuwa ni muna mato we kupoza warwere. Zino tevera, tichawa nechipo chikuru, mvura ya gadzirirwa, kumashure kuno, kuitira anizo ake anuda kubabatizwa. Pane hanzu imo muno, zewa kazi, ne hanzu imo muno, zewa rume, zakamirira imi, kutizivi zenyu ziregererwe.
Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved.
Nekuti rangarirai kuti munogona bedzi kuti zvivi zvenyu zviregererwe maererano nedzidziso yeBhaibheri. Nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu raunofanira kuponeswa naro.
Paul met some that had already been baptized, and they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance.
Paulo akasangana nevamwe vakanga vabhabhatidzwa nechekare, uye vakanga vachidanidzira vaine kukunda, akati, ko, makabhabhatidzwa sei? Ivo vakati, kuna Johane. Akati, Johane akabhabhatidzira kutendeuka.
I get this. Unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right. Unto repentance. They have repented. Yes, sir. I've repented. I believe he's coming. They were baptized unto repentance. That is to say, believing on the Lord Jesus Christ.
Zino batai izi. Kushika pa kutendeuka. Kwete kuitira kuregererwa kwezvivi. Vangani vanonzwisisa izvozvo. Kwete kuitira kuregererwa kwezvivi. Vakabhabhatidzwa vose zvakanaka kusvika pakutendeuka. Vakanga vatendeuka. Hongu changamire, ndatendeuka. Ini ndinotenda kuti ari kuuya. Vakabhabhatidzwa kusvika pakutendeuka. Zvichireva kuti kutenda kuna Ishe Jesu Kristu.
Then when they heard this, that the sacrifice already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them when he laid his hands upon them. The Holy Ghost, and they spoke in tongues and prophesied.
Zvino pavakanzwa izvi, kuti chibayiro chakanga chatouya kare, vakabhabhatidzwa patsva zvakare muzita raJesu Kristu. Zvino zvadaro, Mweya Mutsvene wakapiwa kwavari, apo paakaisa maoko ake pavari, zvino vakataura nendimi vakaprofita.
Now how you go to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ.
Zvino uchashandura sei gwaro iroro. Iwe isa munwe wako panzvimbo imwe chete muBhaibheri apo chero ani zvake akamboregererwa zvivi zvake muTestamende itsva uye akambobhabhatidzwa neimwe nzira kunze kwemuzita raJesu Kristu.
Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church, that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church was organized.
Ndiratidze nzvimbo imwe chete muBhaibheri. Apo mumwe munhu akambobhabhatidzwa nemuzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. kana kuti unza pa desk rangu norondo. Norondo ye church inoratidza apo chero ani zvake akambobhabhatidzwa nemuzita rababa, mwanakomana nemweya mutsvene. Kusvikira pave nemakore mazana matatu neanoraudzira mushure mekufa kwemuapostora wekupedzisira, apo church yekatorike yakavambwa.
Now I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. The most ancient sacred history in the world. The only infallible proofs that we have.
Zvino ndine pre-Nicene fathers uye ne vanyori vose venhorondo uye zvose mukamuri yangu yekuverengera chaimo. Nhorondo yekare kare yakayereswa munyika yose, umbowo hwega husingakundike hwatinawo.
Read our Sunday visitor of the catechism of the Catholic Church. Watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says baptize in the name of Jesus Christ, but we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it.
Verengai our Sunday visitor, kana katekazi yecheche katorike, zvino ocherechedza zvaanotaura. Vamwe maprotestant zvichida vachaponeswa nokuti vanokotamira dzidziso yekatorike, nokuti Bhaibheri ravo rinoti bhabhatidzai nemuzita raJesu Kristu, asi takabvisa kuyereswa pane zita raJesu uye ndokukuisa pana Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Uye vanozvibvuma.
Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen.
Zvino ndiratidzei gwaro rinopesana nazvo. Zvino hezvo kaizvo. Uye zvakadaro, nyika inonyatsozvigwadamira. Sei? Havana kumbobvira vakaenda kuCalvary. Ndizvozvo. Havana kumbobvira vakaona.
They'll make fun of you and call you, they'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What difference does it make what they call you? What does he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone.
Vachaita dambe nemi, uye vokudanai kuti, vachatokudana kuti muumburiki mutsvene, Jesus Only, nemamwe mazita ose aya ekupengereka vanenge vagona. Zvinoita mutsauko wei izvo zvavanokudanai? Chii chava? Akaita hanya here nezvavakamudana? Akarovererwa pamuchinjikwa, akararamira Mwari uye Mwari oga.
And if that same spirit was in him as in you, will make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Uye kana mweya mumwe chete waiva mari uri mamuri, uchakuitai kuti muite chinhu chimwe chete, kutakura zita rake. Chipi chose chamunoita, Bhaibheri rinodaro, mushoko kana mukuita, itai zvose muzita raJesu, muchipa rumbidzo kuna Mwari.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God. He's always been one God.
Ndekupi kwamunowana dzidziso iya yehutatu yechihedheni? Inobva mukatekazi, kwete kubva mubhaibheri. Shoko rokuti hutatu harina kana kumbotaurwa zvachose mumagwaro ose kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Hakuna chinhu chakadaro. Hakuna chinhu chakadaro samwari mumwe ari muhutatu. Iye ndiMwari. Mwari oga. Mwari mumwe chete. Akagara nguva dzose ari Mwari mumwe chete.
He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God. One God, not with three names, three offices, three titles in one name. Jesus Christ.
Akashumira mahofisi matatu. Akashumira kamwe sababa pasi paMoses. Akashumira kamwe ari munyama semwanakomana, Jesu. Anoshumira iye zvino semweya mutsvene. Asi ndiMwari mumwe chete. Mwari mumwe chete. Kwete ane mazita matatu. Mahofisi matatu. Madunurirwa matatu. Ari muzita rimwe chete, Jesu Kristu.
Anything different is pagan. And I ask for somebody to show that, and it isn't. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's stuck it up yet.
That's right.
Because it can't be. I've got here's the Bible first. There's the ancient history to prove that it's exactly right. And why does the devil just... Well, the Bible said to be that way.
That's right.
How can they come unless I draw them? That's just all I know. That's what Jesus said.
Chero chipi acho chakasiana, chie deni. Uye ndino kumbira mwe munhu kuti azviratidze kana zvisiri izvo. Ndizvozvo. Ndazvitaura izvozvo kwemakore nemakore nemakore. Uye hapana munhu atazviita. Nazvino, maona. Nokuti hazvigoni kudaro. Ndine herinoi Bhaibheri kutanga. Uye hedzinoi nhoroondo dzekare kare. Kuratidza kuti ndizvozvo chaizvo. Zvino sei diabhori achingo? Ini, zvakanaka. Bhaibheri rakati vachange vakadaro. Kuvanga uya sei? Kunze kwekunge ndavakwezva. Ndizvo zvose zvandinongoziva nezvazvo. Ndizvo zvakataurwa naJesu.
So I'm not saying that to be. If I said that and preached a sermon like this, I'd be the worst hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen.
Many as baptized into Christ puts on Christ. They have life by his name.
Saka, handisi kutaura izvozvo kuti ndive. Kana ndazvitaura uye ndichiparidza mhari dzose ino, ndinenge ndiri munyengeri akadereresa pakati penyu. Ndizvozvo, ndinozvitaura nekuti ichocho ichokwadi uye ichocho upenyu. Vose vakabhabhatidzwa muna Kristu, vanopfeka Kristu, vane upenyu kubudikidza nezita rake.
We pray in his name, seek in his name, preach in his name, baptize his name, live in his name, die in his name, go to heaven in his name, resurrect in his name.
Amen.
All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus.
Tino namata nemuzita rake, tino tsvaka nemuzita rake, tino paridza nemuzita rake, tino bhabhatidza nemuzita rake, tino rarama nemuzita rake, tofa nemuzita rake, toenda kudenga nemuzita rake, tomutswa nemuzita rake. Muri yose iri kudenga inonzi Jesu. Bhaibheri rakadaro. Muri yose iri panyika inonzi Jesu.
He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. Father is not a name, it's a title. He said, I came in my Father's name and you received me not.
Akati, ndakauya mune vangu, unoti zvakanaka, izita rababa. Baba harisi zita, idunurirwa. Akati, ndakauya nemuzita rababa vangu, uya hamuna kundigamuchira.
Now what name did he come in? Certainly. And you received me not. So there you are. It's just, it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely it sure is.
Zvino akauya nemuzita ripi? Zviro kwazvo. Uye hamuna kundigamuchira. Saka hezvo kaizvo. Zvinongori, hongu, zvakavanzwa kumeso evakachenjera nevakangwara. Zvechokwadi, ndizvo chaizvo zvazviri.
Over in Revelations we talked to the day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Uye umo muna zvakazarurwa, sekudzidzisa kwatakaita rimwe zuva, heyo chechi yakare chipfeve. Ino vasangano rokutanga, uye zvadaro, yakava neboka ravanasikana vakanga vaberekwa kubva mairi. Vanoita chinhu chimwe chete, tsika imwe chete.
She all winds up in Babylon the same way with a church of Rome and a confederation of churches of other nations. And there she is all winding up all in the same thing, same boat.
Ino zoguma yose yava muBhabhironi nenzira imwe chete, nechechi yeRoma, pamwe nemubatanidzwa wemachechi enyika. Uye heinoi iyo. Ose achigumisira ose muchinhu chimwe chete, chikepe chimwe chete.
The God's church.
Amen.
Hallelujah. It's a called out church.
Amen.
Separated. How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice.
Asi church ya Mwari. Hallelujah. I church yaka danirwa kunze. Yaka patsanurwa. Church yaka wakwa sei. Ko ucha ziva sei izi. Ko ungazo gona kuziva sei kuti ichi ichokwadi. Kana Mwari vachinge vachizarura kwa uri. Kosei Abeli akaziva kuti rakanga riri gwayana panzvimbo yema Apollos. Zvaka zarurwa kwaari. Nokutenda Abheri akapa kuna Mwari chibairo chakanakisa kwazvo.
Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you.
That's right.
Who do you say I am?
achidzika kubva mugomo rekushandurwa Jesu anoti, ko vanhu vanoti ndini ani? Vamwe vakati Eria, Mozesi, nevamwe zvakadaro, akati asi ndiri kubvunza imi. Ko imi munoti ndini ani?
Peter said, Thou art Christ, the Son of the living God.
Amen.
He said, you ever learn this in other words? I said it's not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this. But my Father which is in heaven has revealed this to you.
Petro akati, ndimi Kristu mwanakomana waMwari anorarama. Akati, hauna kumbozvidzidza izvi neimwe nzira. Ndinotaura izvi kwete kuva mukuru, asi kuti ndisimbise pfungwa yacho. Hauna kumbodzidza izvi kune imwe seminari. Hapana mumwe munhu akakudzidzisa izvi, asi baba vangu vari kudenga vazvizarura kwauri.
That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ. And upon this rock, what rock? The same one Abel went. Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
They'll try it, but they'll never prevail.
Kuti ndiri, kwete baba mwanakomana nemweya mutsvene. Asi ndini Jesu Kristu, uye pamusoro pedombo iri. Dombo ripi? Rimwe chete iro kwakaenda Abheri. Pamusoro pedombo rimwe chete iroro. Pamusoro pedombo iri, chokwadi chamwari chakazarurwa pamweya, ndichavaka chechi yangu. Uye masuo eHadesi haangatongogoni kuikunda, ndizvozvo chaizvo. Anoedza, asi haangatongogoni kukunda. Maona.
So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord, this fight you, move on.
Saka chingoenda kuCalvary, worovererwa pamuchinjikwa, wodzoka zvino wotora nzira yako nevanoshorwa vashoma vashe. Wofambira mberi.
Now Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it.
Zvino ishe, tiri kuisa zvinhu zvose kwamuri. Handizivi kubva muboka iri avo vari muno. Handina zano rekuziva ishe, kunze kwekunge mazvizarura.
And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and the big things of life.
Uye zvino Mwari Baba, handisi kukukumbirai kuti muzviite. Ndangozviisa kune vanhu. Havanoi avo. Dai ino ikava Calvary yechokwadi mangwanani ano. Dai kukava kurovererwa kwechokwadi kwekuda kwedu pachedu, nekune zvishuwo zvedu pachedu, uye nekune zvinhu zvikuru zveupenyu.
May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised youth. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit, we are all baptized into one body.
Dai varume vakava vakaninipa, uye vachida kutora nzira pamwe chete nevanoshorwa vashoma vashe. Dai vakafamba mukuzvininipisa, dai vakazvarwa muumambo huno. Umambo hukuru uhu hwaMwari, unova mutumbi wemweya, mutumbi wekudenga waKristu uri panyika, nemweya mumwe chete, tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete.
Grant it, Lord, whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female, bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Grant it, Father, may it be with among many this morning that they will understand, may you open up their understanding.
Zviitei ishe, vangava vari vatema, vachena, veyero, webrown, chero zvavari, murume kana mukadzi, musungwa kana akasununguka. Tose takaitwa kuti tinwe pamweya mumwe chete. Zviitei baba, uye dai zvikava ne, pakati pevazhinji mangwanani ano, kuti vachanzwisisa, dai mazarura kunzwisisa kwavo.
Then it'll be like a new day to them. The sun will shine and the dismal light of man-made theologies will drift away. And the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did.
Zvadaro, zvichava sezuva idzva kwavari. Zuva richapenya, uye chiedza chakadzimaidzwa chefundo dzeBhaibheri dzakaitwa navanhu chichaenda. Uye chiedza chaMwari chichavhenekera panzira yavo. Uye chotsemura chidzitiro chakafukidza chiedza ichi chakanaka. Uye vanozogona kufamba pamugwagwa weutsvene ipapo vachiraramira vamwe sezvakaita Kristu.
Now as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint
your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed.
Zvino patiri kuunza mutsara wekunamatirwa muno, ndinonamata kuti muzodze varanda venyu mangwanani ano. Tose patiri kunyengetererana mumwe nemumwe, uye itai kuti nhasi kuti munhu wese anorwara anopfuura nemumutsara wemunamato uyu agopodzwa.
May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors cannot cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today.
Dai vakadzoka sekasikana kaduku, kaiva nemaziso akapesana, nekakomana kaduku, uye nemudzimai uya wechikuru, nehama Wright, nevazhinji veavo vakapfuura nepano Ishe. Vaine matambudziko nezvirwere nezvimwe zvinhu izvo zvakatadza kurapwa navana chiremba, zvino hevanoi vari pano nhasi. Kunge vhiki rimwe chete rapfuura, zvino hevanoi vari pano vari kunzwa zvakanaka nhasi.
God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. Hey, the power that raised Jesus from the grave give them life. Great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name. Amen.
Mwari, dai varume nevakadzi vapfuura nepano vaine kutenda kumwe chete, vachiziva kuti vari kuenda kuKarvhari kunorovererwa kumifungo nepfungwa dzavo dzokuti havachazopori zvachose. Dai simba rakamutsa Jesu kubva muguva rava pa upenyu, upenyu hukuru hwekutenda. Uye zvino mushure mekungopera kweizvi, dai vakawanda vakauya kudziva kuzobhabhatidzwa. Tinokumbira nemuzita raJesu. Amen.
Amen. Now we just got 20 minutes to run the prayer line in the baptismal service. Now we don't have prayer cards. We've gotten from that. We'll try to work it in my bigger meetings whenever we start.
Zvino tinongori nemaminitsi makumi maviri ekuva nemutsara wemunamato pamwe neshumiro yerubhabhatidzo. Zvino hatina makadhi omunamato. Takarega kuita zvakadaro uye tichaedza kuzvishandisa mumisangano yangu mikuru papi zvapo patinongotanga.
I've told you all, we laid it out, we got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing.
Ndakakuudzai zvose, takazviisa pachena, tinazvo patape, uye nekwese kwandinoenda, matape achafanotumirwa mberi. Chiratidzo chinongonongedzera bedzi kune ropafadzo.
The idea was if you pray for the sick, get the people to believe you. I said they won't believe me. He said you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true?
Pfungwa yacho yaiva yokuti kana uchizonamatira vanorwara, ita kuti vanhu vakutende. Ini ndikati havazonditenda. Akati uchapiwa zviratidzo izvi, uye nokuda kweizvi vachatenda. Zviratidzo izvi zvadzokorora uye zvikadzokorora zvichifamba kwemakore gumi zvichipoteredza pasi pose, pasina pamwe chete pazvakakundika. Hapana kukundika zvachose mazviri. Vangani vanozviziva kuti ichokwadi?
Well, if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it shows us. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? Or what? And I tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth.
Zvakanaka. Kana mukagona kutenda chiratidzo, zvadaro, chitendai mharidzo. Ndizvozvo, inozviratidza. Ko Mwari vangaisa mharidzo mandiri, zvinovoita kuti inge yakakwana saizvozvo. Asi chi zvino ndozokuudzai chimwe chinhu chenhema. Mwari havandirege ndichiita zvakadaro. Kwete, kwete, kwete changamire. Ndiri kukuudzai chokwadi.
All you that wants to be prayed for, kindly on this row here, come over on this side, if you will, over line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. And then we'll get the boys, the ushers, and them will watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them to it. Everybody be praying for us.
Zvino imi mose munoda kunamatirwa, tingati vari mumutsara uyu pano, uyai kuno kudivi iri. Kana mungazviita necheuko, mirai mumutsara muri kurudyi. Uye zvadaro, zvichaita kuti vanhu vapfuure nekuno patinenge tichinamata. Zvadaro tichawana vakomana, maasha nevamwe vachange vachitarisa. Zino pavanenge vachiuya nepano zvadaro nekudivi iri, tichavaunza vopoterera nekumashure, uye tovaunza neimomo, munhu wose achanamatirwa. Oh, kwete kwete, handina, zvakanaka, chero nguva yaunoda, hazvina basa, unogona kumuunza kunze, kana iwe, ndinogona, muunze kunze uko zvino, kana shure kwechinguvana, chero nguva ipi zvayo yaanoda, hazvina basa.
Now let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right?
Zvino ngatingonyararai sezvatingagona kwemaminitsi mashoma anotevera. Ndinoda kuti mose munge muri kufunga zvino. Zvino ko iro Bhaibheri rakati kudii? Munamato wokutenda uchaponesa vanorwara. Vangani vanoziva kuti icho kwadi?
How many knows the Bible said these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can, if ye believe that I'm able to do this. Is that right?
Vangani vanoziva kuti Bhaibheri rakati zviratidzo izvi zvichatevera ava vanotenda. Mabasa andinoita nemiwo muchaita. Zvino ndeapi aiva mabasa acho? Akati ndinogona kana muchitenda kuti ndinogona kuzviita. Ndizvozvo here?
What was my question? They won't believe. He said these signs will cause them to believe. Now if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as to be from sin, it's the same promise for the same God.
Ndeupi wakanga uri mvunzo wangu. Havasi kuzonditenda. Akati, zviratidzo izvi zvichavaita kuti vatende. Zvino kana uchitenda, chigadzirira. Ino ndiyo nguva yako yerudzikinuro. Zvino ngori zvimwe chete sezvazvingava kubva pachivi. Ivimbiso imwe chete, yaMwari mumwe chete.
Now we got a little sick woman here, she's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brethren to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer.
Zvino tine mudzimai muduku pano, anorwara, ane dambudziko remudumbu, anobva zasi kuNew Albany. Tiri kuzomunamatira kutanga kuitira kuti agozviwanira pokugara. Zvino chinyararire, uye munhu wose zvino, ndinoda kuti hama dzindibatsire pano, uye ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana zvino. Kuti tinamate.
Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it.
Zvino baba vokudenga, iri ranga riri shoko renyu. Handichina mungava pane maitiro achaitwa pamusoro paro, asi ndine mungava wokuriparidza.
And knowing this, and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance.
Uye ndichiziva izvi. Uye ndichiziva kuti ndave murume wezera repakati zvino. Uye rimwe zuva ndinofanira kuzotarisana nemi. Ndaparidza chokwadi kubva pamoyo wangu. Munozviziva kwete kuti ndive nemaonero akatsveyama. Asi kana zvanga zvakadaro, Ishe, ipapo ndinoda kutendeuka.
And Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church. As these poor people.
Zvino baba, ndinonamata kuti mubatsire zvino patiri kuenda kunonamatira vanorwara. Dai minamato yangu yapindurwa. Kwete minamato yangu chete, Ishe. Asi munamato wechechi ino. Apo vanhu ava vanonzwisa urombo.
What if this is my wife standing here? What if this is her sitting in the wheelchair, or my sister, my mother? Oh God, heal this people, will you, Lord?
Kodai uyu anga ari mudzimai wangu, akamira pano. Kodai uyu anga ari iye agere muwheelchair, kana hanzvadzi yangu, amai vangu. Oh, Mwari, podzai vanhu ava, hamungazviite here, Ishe?
Look, standing in the prayer line, heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it, and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept theirs.
Tarisai vamire mumutsara wokunamatirwa. Dambudziko remoyo, kenza, bundu, mhando dzose dzezvirwere nekutambudzika. Vakawanda vavo vari kuuya. Vane mazana vari kudzikinurwa kubva ipo pano, Ishe. Uye vanozviona.
uye vanozvitenda uye vari kuuya mumutsare wokunamatirwa kuti vagamuchire zvavo.
They're coming to a lively stone now, not your servant, but unto your son Jesus, who is the leader of the church, the spiritual mystical person among us, and as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen.
Vari kuuya kune dombo benyu zvino, kwete muranda wenyu, asi kune mwanakomana wenyu Jesu, anova mutungamiriri wechurch, munhu wemweya ari chakavanzika pakati pedu. Uye patiri kuenda tichipirisa zita rake, makati muzita rangu vachadzinga madhimoni, ndinonamata kuti muchapindura minamato yedu, nemuzita raJesu. Amen.
May everybody be in prayer. Now this is part of yours too. This is your prayer. Now this little woman must die if something don't help her.
Zvino munhu wese ngave mumunamato. Zvino ichi chikamu chenyuwo zvakare. Uyu munyengetero wenyu. Zvino mudzimai muduku uyu anofanira kufa kana chimwe chinhu chikarega kumubatsira.
How many know Brother Stadcliffe? Brother Sister Stadcliffe, I was called from Germany 3 times the other night. Their baby was dead. They asked Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth.
Vangani vanoziva hama Stadcliffe. Hama nehanzvadzi Stadcliffe. Ndakafonerwa katatu kubva kuGermany pane umwe usiku. Mwana wavo mucheche akanga afa. Vakabvunza, hama Branham, takakuonai nemweya wamwari muchimutsa vakafa. Vakamira ipapo vakazviona. Maona. Uye tinoziva kuti muri muprofita washe. Ingotaura ishoko. Ini ndikati, handikwanise kuritaura kunze kwekunge raiswa mumuromo mangu.
Come to Germany. I got it right quick. They phoned in. Got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours. An army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take me over in 6 hours from Louisville. From Manson, Germany.
Uyai ku Germany. Ndakasimuka nokukurumidza. Uye iwe vakandifonera kuno. Tine ndege yerudzi rwejet inogona kukunza iku Germany mumaawa matanhatu. Ndege yemauto. Yaizondibhururutsa kuenda kuGermany kuti ndinomutsa mwana akafa. Ndege yemauto yaizondiendesa ikoko mumaawa matanhatu kubva muLouisville kusvika muMunchen, Germany.
I went in and got on my knees and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back and didn't answer me. Come in. Through the night I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered.
Ndakaenda imomo uye ndokupfugama nemabvi angu uye ndikati, Baba, chii chandinofanira kutaura? Taurai mumuromo wangu. Haana kundipindura. Ndakabuda ndokuenda kusango ndikati, Baba, chii chandinofanira kutaura? Isai mashoko mumuromo wangu. Ndingaendera pasina zvikasadaro. Ndakadzokera. Haana kundipindura. Ndakapinda usiku wese ndakanamata. Ishe, isai mashoko mumuromo wangu. Apana chakapindura.
Next morning my wife got up. As soon as she left the word, I stood up. She said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord.
Mangwana ni akatevera. Mudzimai wangu akamuka. Achingoenda. Shoko. Ndakasimuka. Akati. Usazvitsiure. Uru. Ruoko rwashe.
Then quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that, for it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go.
Ipapo nekukurumidza ndakaenda kufoni. Handikwanise kuuya. Kwete, uru ruoko rwashe. Ndarambidzwa. Munoona kuti pane simba rakadini pakutsiura uko. Apo Mwari pavakati rega kudaro. Nokuti ruoko rwashe. Zvino Mozesi imwe nguva akaudzwa kuti asaite chimwe chinhu, akaenda akanozviita zvakadaro. Munorangarira. Saka ini handina kuenda.
Now I can bring statements to show of 4 different people that are pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
Uye ndinogona kukuunzirai magwaro ekuratidza vanhu vana vakasiyana ava vakanzi navana chiremba vafa mushure memunamato nekutsiura rufu. Maona, tinomira imomo tichitsiura chinhu ichocho. Uye kana Mwari vakakupa simba rokuita chimwe chinhu, unofanira kungwarira zvauri kuita. Maona, unofanira kungwa akati rega.
I remember that might not register with you so greatly, but to me it meant something. See, do not rebuke this real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was 6:30 that morning. Said, "Do not rebuke this. This is the hand of the Lord." I said, "Thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it." If he said, "Rebuke this. This is the enemy stepped in," I'd say, "Let's go." You'd have been done.
Zvinorangarirai. Izvozvo zvinogona kusareva zvinhu zvikuru kwauri, asi kwandiri zvakareva chimwe chinhu. Maona, usatsiure izvi. Inzwi rinonyatsotapira rine mutsa. Dzingaita 6:30, ndinotenda kuti ndizvo 6:30 mangwanani iwayo, rakati usazvitsiure uru ruoko rwaShe. Ndikati ndinokutendai Baba, ndinokutendai Ishe, handisi kuzozviita. Dai akanga ati tsiura ichi, uyu muvengi averevedza achipinda, ndaizoti handei. Uye zvingadai zvakaitwa.
When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body, the Lord said, "That was the hand of Satan," said, "Rebuke it." And I said, "Death, you can't hold him. Bring him back, let him loose."
Paya apo mukomana muduku ikoko ku Finland, paakanga akarara ipapo, akafa, akuiwa pasina kana pfupa rimwe mumuviri wake rakanga richakaita zvakanaka. Ishe vakati rwakanga ruri ruoko rwaSatan, vakati rutsiure. Zvino ndakati rufu haukwanise kumubata, mudzose murege.
Amen. Very gently speak well. Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me.
Ipapo akasvetuka achimira netsoka dzake anaya pasina kana bvupa rakatyoka mumwiri wake. Ndiro shoko raShe. Handigoni kushandisa shoko raShe kusvikira shoko raShe rauya kwandiri.
But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. We'll see what he says as we go through.
Asi murugwaro, shoko raShe rakandituma kunamatira vanhu ava vanorwara. Rakakutuma kuti uwanamatire. Zvino munamato wekutenda uchaponesa vanorwara. Ngatinamatei. Imikotamisai misoro yenyu. Tichaona zvaanotaura pamunenge muchipfuura. Uri muKristu, uri here? Unotenda here nemoyo wako wose kuti Jesu achakuita kuti uite zvakanaka? Une dambudziko duku remudumbu watambura naro kwemakore anzvadzi. Zvino uri kuzopora kana ukatenda. Zvino Ishe Mwari, mudzimai wechiduku uyu anofanira kufa kunze kwekunge mamubatsira. Zvino ndinonamata, pandakamutarisa handione chikonzero chekuti afe. Uye ndinonzwa mumweya wangu Ishe kuti kuda kwenyu kwatendera zvino kuti nditsiure ichi. Satani, musunungure muzita raJesu Kristu. Dai akapora, ouya kuchechi ino, uye opa chapupu kuti Mwari vakudzwe. Amen. Zvino seunyoro wazvinongova, mudzimai, uri kuzopora. Unozvitenda here izvozvo, hama? Unotenda here zasi kuno kuti uchaita zvakanaka? Enda zvino wotanga kudya chero icho iwe, uchange zvino waita zvakanaka.
Now, if you take the world's stroke and tear on it, when you do a stroke and tear on it, now, the God of heaven, take the stroke off the world, and give it a sin. By that same name, you give it a sin.
Zvino unotarisira kuomesa nyika mutezo nokuiremadza. Yaka kuomesa mutezo nokukuremadza. Zvino Mwari wokudenga anobvisa kuoma mutezo kwake kubva panyika kuti ape kuregererwa kwezvivi nezita rimwe chete iroro anogona kukupa kuregererwa kwezvivi, obvisa kuoma mutezo pauri, okuita kuti uite zvakanaka. Unotenda kuti anogona kuita kuti moyo iwoyo urove zvakanaka? Chiita izvozvo, uchaita zvakanaka.
Lord Jesus is more than the play that she ever left in her life, and then she will take no other. But we are asking you this, how is Satan to take her from? May she live and walk and be as normal as she ever was. We ask that in Jesus' name. Amen.
Ishe Jesu, mudzimai uyu anonzwisa urombo anofanira kurara muchigaro ichi upenyu hwake hwese hwasara shure kwezvo ozotorwa. Asi tiri kukumbira kuti simba irori raSatani ribviswe paari. Dai akararama uye agofamba nokuva munhu akakwana sezvaaimbova. Tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
Hallelujah.
Munotenda here? Ibasa rakapera. Zvakaitwa. Chii chiri kunetsa? Pasina kutya, pasina hazvina wakambopodzwa kenza pane imwe nguva. Regedza ipa zvose kuna Jesu. Ishe Jesu, ndinoisa ruoko rwangu pamusoro pomudzimai uyu, ndichitsiura urwere hwake. Ndinoziva kuti muKristu akaberekwa nemweya. Ndinobvisa paari nemuzita raJesu Kristu, zita rake rinoshamisa. Amen.
Lord God, for her precious brother, and for his salvation. Amen. Shall be done.
Ishe Mwari, kuitira hanzvadzi yake inokosha, ndinokumbira ruponeso rwake nemuzita raJesu. Mira pana izvozvo. Amen. Zvichaitwa.
Lord Jesus, upon this young man, says, from you he prayed to receive his healing. Amen. As your servant, I'll lay my hands upon you in the name of Jesus Christ.
Wagadzirira here kugamuchira kupodzwa kwako mwanakomana? Zvakanaka. Zvaenda kuruoko rwake. Ishe Jesu, pamujaya uyu, uyo ati kubva kwamuri anonamatira kugamuchira kupodzwa kwake, semuranda wenyu ndinoisa maoko angu pamusoro pake nemuzita raJesu Kristu. Amen. Zvino chero ani, zvino chingodana pazita rake, zvino kwete, kwete kwandiri.
Father God, as only a son that once leaned on the bosom of a mother, she patted him and played with him and held his little hand under the true baby. Now Satan's part of a new institution. God, he comes to the Holy Church of the Living God, a church that's born to the Spirit of God,
amen.
A church that the God, Spirit of God lives in and makes itself known. And today, by prayer, we deliver that woman from that institution.
Amen.
In the name of Jesus Christ, we pray.
Mwari Baba, semwana komwana bedzi akambozembera pachipfuwa chaamai vaimubhabhadzira nokunamata naye nokubata ruoko rwake ruduku paainge ari mwana mucheche. Zvino Satani akaisa amai munzvimbo inochengeterwa mapenzi. Mwari, mukomana auya kuchechi, tsvene yaMwari mupenyu, chechi yakaberekwa nemweya waMwari, chechi iyo inogara mweya waMwari mairi uye achizvizivisa. Uye nhasi nomunyengetero tinodzikinura mudzimai uyu kubva munzvimbo iyi nemuzita raJesu Kristu tanamata. Amen.
Thank you for coming here.
Enda kumba, waita zakanaka, waita hako nukuuya, uchikumbirira mai vako. Ndiye mwana kumana chaiye. Rino ndiro zuwa rerudzikinuro rwako. Ishe Jesu, kumudzimai uyu wechidiki, kuitira ruponeso rwemurume wake nekudzikinurwa kwepauro pake. Ndaya azvigamuchira muzita raJesu Kristu, uyo anotaura kuti huya, tenda iye zvino, uye chinhu chakatopedza kugadzirwa kare.
Haleluya.
Ishe, vanachiremba vakataura Ishe, kuti zvirimo mumuviri wake, zvichiuya kuziso rake, auya kuzodzikinurwa pamusoro pearitari ino, apo church ino tsvene iri kunamata. Ndinokumbira kudzikinurwa kwake muzita raJesu Kristu. Denda iri richabva mumuviri wake, ibasa rakatopedzwa kare. Kuitira mwanakomana wake, ndinoropafadza hengechefu iyi. Dai kunzwa, pamwe nemamirira akafanyira, adzoka kunzeve yake. Zvino church inotaura, zvino church mutumbi wakavanzika vaKristu. Tose tiri kugunamatirai, maona, haticha pupuri kuti tiri munyika zvachose, hatisi kutaura nezvekusaziva kwatiri kuenda, takawana nzira.
We are born in that way. We are the church of the living God. Heart was scattered all the world. But this is true of us. Today together we come in His name. We come to do what He said. What He said for you on the coming day. Pray for the sick. Lay hands on them. Prayer faithful, pray for the sick. And your heart shall be answered. In the name of Jesus Christ, I obey the commission of our daily prayer.
Taka berekerwa munzira iyoyo. Ndisu church ya Mwari mupenyu, chikamu chayo, nokuti yakapararira pasi rose, asirino iboka ravo. Nasi pamwe chete tauya muzita rake, tauya kuzoita zvaakati tiite, zvaasingazaruri kana tauye pamwe chete. Kuna matira vanorwara, kuisa maoko pamusoro pavo, munamato wokutenda uchaponesa varwere. Dai dambudziko rako remoyo rakusiya. Muzita raJesu Kristu, ndino terera kune kutumwa kwandakapiwa na Mwari.